Pano, ndango upeta zvakare. Unoti, munotora here, zuva muchifunga zvinhu izvo, zvamuchazotaura manheru. Chokwadi zvinogona kutora zuva, handizvo here? Kwete muKristu hama yangu. Ini handimbofungi zvandichazotaura kana ndava papurupiti. Ini ndinoverenga gwaro pane imwe nzvimbo. Uye ini ndakazivisa kakawanda. Pandaizoenda kupurupiti, ndaizoparidza pamusoro pechimwe chidzidzo. Ndasvikako, zvino Mweya Mutsvene wonditenderedza kudzokera zvakare woita kuti ndiite zvimwewo. Ndakazviedza kaviri kana katatu kunyora zvinyorwa uye ndigoparidza nezvinyorwa. Chero bedzi, ndichingotarisa pazvinyorwa izvi, pfungwa dzangu dzabva pana Mwari. Saka ndinofanirwa kungoenderera mberi ndozvitswanya-tswanya, ndozvirasira pasi, yechero zvaanenge ataura. Dzimwe nguva ndinotangira nemuna Genesi, zvino ndozopedzisira ndave muna zvakazarurwa. Ini, saka ini handisi zvakanyanya mumwe wevashumiri. Kungu, ndinofanirwa kuwana maridzo dzangu kubva kumusoro. Zvino ndinoverenga gwaro, sezvandataura pane munembo wechikara. Ini, mudzimai wangu, amai vangu, uye nevamwe vanoziva, ambuya vangu, vagere pano, vari kumba zvino kwechinguva. Ndinongo, tingati, nguva dza3 o'clock masikati, ndinotanga kunamata. Ndoenda mukati, ndotanga kunamata. Zvino, ndinobva ndadzika, ndinofunga. Zviya ndati, ndichataura manheru ano, pamusoro pemunembo wechikara. Ndichaendako. Zvino, ndaunza manheru ano, kuitira mhinduro. Koni kodenzi, yakurudeni. Zvino ndeyekuti ndiwane mhinduro, kana, kwete mhinduro. Asi, imi munoziva kuti konikodenzi chii. Mashoko ose emubhaibheri akanyorwa pasi. Saka ini ndinongovhima mukonikodenzi iyi kuti ndiwane dzimwe nguva kuti mubvunzo wemunhu uri papi. Asi kazhinji kacho sekuona kwandaita imwe yeshamwari dzangu tasangana muchitoro kana pachitoro masikati ano, iye tange tichitaura pamusoro pemibvunzo iyi nezvakadaro. Saizvozvo, zvino upenyu hwangu hwose hwandava nahwo kubvira zvandakaita mushumiri, ndagara ndino hondo potse nezvinhu zvose hazvo. Ini handina kumbobvira. Ndakaenda kuchikoro cheseminari, uye zvinhu zvoga zvandakadzidza zvaive izvo zvaakandiudza. Zvino ini ndokubva ndangogara pazviri uye ndikazvitenda. Uye ndaitofanirwa kurwisa potse zvose hazvo zvandinotenda pasi rose. Ini ivo uko kuAfrica, munzvimbo dzakasiyana-siyana, muminda yekuvhangera yekunze kwenyika, unowana zvitendwa zvisina kana kumbofungwa neAmerica. Zvino izvozvo zvinobva zvakandirwa kwauri. Asi chinhu chikuru, ndakaedza nguva dzose kungomira pashoko rino. Ipo pano, munoona, kwete pagwaro rimwe bedzi, zvinofanira kuuya nenzira yose nemubhaibheri. Zvino unogona kutora gwaro rimwe woriita kuti ritaure zvese zvese. Unoziva here kuti vasingatende vanoshandisa bhaibheri iri sebhuku ravo rekuitisa gakava? Ichokwadi, asi zvinofanirwa kunge zviri zvimwe chete nzira yose. Zvino kana mukaregererawo chirevo ichi, ini ndichangodaro kuitira senzira yekuti tikwanise kudzidza. Iro bhaibheri rakafanana nemufananidzo uri muzvidimbu zvakachekwa-chekwa zvikavhenganiswa. Ndizvo chaizvo. Zvino unotofanirwa kutarisa kuna Kristu Jesu patani yacho kuti uzoziva kuti unozviisa sei pamwe chete. Ukasadaro, wotora pfungwa dzako. Zvino unozobuda pakuonekwa kwazvo mombe ichinhonga uswa pamusoro pemuti. Ndicho chinhu chokutanga chaunozoziva. Hazvizomboshanda zvakanaka. Asi kana ukarega Mweya Mutsvene, chingorega kushandisa pfungwa dzako kana uchinzvera bhaibheri. Kana ukaedza kushandisa ruzivo rwako kana pfungwa dzako, zviro kwazvo unozogara wakatenderedzwa nguva dzose. Maona, nokuti zvokutaura kwakaitwa naKristu ndakazvivanza kubva mumaziso eseminari, vachenjeri nevakangwara, uye ichazvizarura kune vacheche avo vanogona kudzidza. Munoona, ndakazvivanza. Saka hapana zvikoro nemabhodhi echechi anodzidzisa rugwaro sezvaro runofanira kuitwa. Zvino ichi chinhu chikuru chokutaura. Vanogona kunge vane zvokwadi yakawanda, asi Mweya Mutsvene unozvizarurira kudunga munhu. Saka Mweya Mutsvene ndewe munhu mumwe nomumwe. Icho chikonzero icho sangano richibvisa vanhu mugwara raMwari nguva dzose, nokuti Mwari vanogara vachipa chinhu chitsva nguva dzose. Vari kufambira mberi saizvozvo. Zvino asi izvi zvinogara zviri nhangaruvanzi. Tarisai uye muona pazvinokwatanuka kubva mubhaibheri. Zvitarisei kuti zviri kukwatanuka sei zviri munguva. Saka unogona kuona kuti uri kuenda kupi. Zvino mumhinduro idzi dzekutaura kwandaita, ini ndiri mudzidzisi asinganyatsokwanisi. Asi ndinoda kutaura zvandinoziva pamusoro pazvo. Ndingade kuzvitsanangura kune vamwe. Zvino kana uchipesana uye woti, zvino hama Branham, ini handizvitende nenzira iyoyo. Zvakanaka hazvo. Izvozvo hazviti patsanure zvekusazove hama zvachose. Munoona, isu tingori hama. Ini kana uchida kuve kuve nhengo yeTemple of Continuity, unoziva zvakangonaka neni. Munoona, uye kana uchitenda muna Ishe Jesu Kristu, tichingori vabati pamwe chete uye toenderera mberi. Zvino ndinotenda kucheneswa kwechinyakare kwakanaka kunokuita kuti unzwe saizvozvo pamusoro pazvo. Hamudaro here? Ndizvozvo chaizvo zvinoita kuti tiwirirane. Somurume uyu aive akamira manheru apfuura amire pano chaipo ane chinzvimbo chakadaro. Zvino ndakasangana euno Archbishop weIndia ari pano ane vanhu vanodarika mamiriyoni mazana mana ane makumi manomwe evanhu. Zvino akauya uye akanzwa pamusoro pazvo achibva auya kuno. Akati, ichi, ichokwadi here? Ini ndakati, ichokwadi. Iye ndokuti, ko, ndinogamuchira sei Mweya Mutsvene? Nokuiswa maoko pamusoro. Ndokuisa maoko pamusoro pake, zvino Mweya Mutsvene uchibva wauya paari. Akamira muChicago, ano masvondo ashoma apfuura pamusangano mukuru weChristian Businessmen. Akati, ini ndakava nemakadhinari uye nezvimwe zvose vachiisa maoko avo pamusoro pangu ikoko. Varume vakuru, mabhishopi makuru nevamwe vakadaro vachiisa maoko avo pamusoro pangu apo pavakandigadza kuita muArchbishop weIndia, muArchbishop weEpiscopalian weIndia uye nemukuru weChristian Fellowship yeIndia, mucherechedzo wepamusorosoro muzvinamato muIndia. Zvino ndokuti hapana kana chakamboitika pavakaisa maoko avo pandiri. Akati, ini ndakauya kuno kune muchinda akange asingamboziva maABC ake zvachose. Zvino iye ndokuisa maoko pandiri. Zvino ndichibva ndagamuchira Mweya Mutsvene. Ndizvozvo chaizvo zvaishamisa, handizvo here? Munoona, saka hazviuye nokudzidza kana nezivo, zvinouya nokuzvininipisa pachako pamberi paMwari. Ndizvozvo chaizvo. Zvino saka heyano maziviro auchaita kuti uri muKristu nezvibereko zvaunobereka. Zvino kwete nokudanidzira kwaunoita. Ini ndinotenda mukudanidzira, asi hazvisi zvokuti unodanidzira here kana kwete. Ini kana kuti unotaura nendimi here kana kwete. Izvozvo, ndinotenda mukutaura nendimi. Hazvisi zvokuti unopodza varwere here kana kwete. Ini ndinotenda mukupodzwa, asi hezvino zvibereko zvemweya: rudo, mufaro, rugare, utsungirira, unaku, unyoro, mwoyo murefu. Ndizvo zvibereko zvemweya. Maona, zvino kana zvibereko izvi zvichikutevera, zvino ini ndinotenda kuti ndizvo zvandakanzi naJesu nditarise. Iye akati, neizvi vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana mune, ndizvozvo chaizvo, kana muine rudo mumwe kune mumwe, kunyange munhu wacho achipesana newe, asi unongomuda zvakadaro. Maona, oh, saka kana ukada avo vanokuda, ko, unowana mubayiro wakadii? Vatadzi vanoita zvimwe chetezvo. Maona, asi unofanira kuda avo vanokuvenga, kwete kungojebedzera sokunge unovada, asi kunyatsovada chaiko. Maita henyu, ndizvozvo chaizvo. Amen, ndizvozvo. Maona, kana munhu achinyatsokuvenga uye unyatsoratidza kuti akakuvenga, kunyange zvakadaro mumwoyo mako uchimuda, iwe wave pedyo sanoumambo. Ndizvozvo chaizvo. Zvino kwete kungomuda woti, zvino ini ndinoziva kuti ndinofanirwa kuzviita, asi iwe unongomuda zvakadaro kana usingamude kubva mumwoyo mako. Kana ukati unomuda usingarevese, unoziva kuti zvinokuitei. Munyengeri, munoona. Saka usafambe weenda zvino womuudza kuti unomuda, usara kwekunge uchinyatsorevesa. Zvino kana usinganzwe kudaro, iwe ingogara ipo pano kusvikira wave kunzwa kudaro, nokuti ndinokuvimbisa kuti pane nyasha dzakakwana dzinogona kukuita kuti unzwe zvakadaro. Ndizvozvo chaizvo zvichanyatsoitika. Zvino mibvunzo iyi, uye rangarira, zvino zvinofanana nemushumiro. Zvinhu zvose izvi zvinenge zvisina kunangana nechechi yemumwe munhu, matendero echero munhu. Kwete zvachose, ini ndingori mutabhanakeri yangu duku pano, ndiri kungotaura manzwiro angu pane zvidzidzo izvi, munoona. Uye zvino kana uchipesana nazvo, izvozvo zvakangonaka. Unoziva here kuti hapana zvachose chero vaviri vedu pano, uye hapana kana mumwe wedu pano ane mumwe wakafanana? Hapana mhino dzedu dzakafanana. Ndinofungidzira unofara kuti hauna yakafanana neyangu, asi hapana pano vakafanana, munoona. Saka zvino isu tichasiyana. Zvino ini ndinogona kuda cherry pie uye iwe uchida yeapros, asi tose tiri kudya mapai. Ndizvozvo zvacho zvazviri. Saka isu ndiyo pfungwa yacho, chero bedzi tichingoda Ishe Jesu uye takazvarwa patsva nemweya waMwari, tiri maKristu. Zvino chechi haigone kukuitira izvozvo, Jesu anogona kukuitira izvozvo, munoona. zvino mumibvunzo iyi tichitarisa pano pane mimwe inoti tswinyei imomo zvino saka pakuipindura zvino munhu wese ngaanyatsozviongorora izvi munoona zvinyorei pasi ini ndiri kungoipindura sokuzivisisa kwangu kubudikidza neshoko ramwari maona zvino kana kusina kupindurwa nemazvo kwauri zvino iwe mumwe mubvunzo handiti iwe uri ini ndingade kuti uudzosere zvakare papuratifomu kana kuti uya uzotaura nesu nezvavo kana chimwe hacho chinhu chatinokwanisa kuita zvino pamwe hama nevhu neni pano tinogona kuona zvinhu zvatisingangoonerana pamusoro pazvo zvino zvino vabaxter mumwe wevanoshanda pedyo saneni mumusangano wangu vabaxter tave pamwe chete kwemakore akawanda uye mujekesi wechokwadi webhaibheri ndizvo zvavari asi havatende mune zvemireniyamu zvino ndakauya ndikati hama baxter zvino imi muchanzvenga sei gwaro iri ivo vaizvetukira kune rimwe divi ini ndoti zvinoka musaite semhasho imi garai makagadzikana unoona zvino ndikati uye vakagara vakatonga nakristu kwechiuru chemakore panyika ndokuti ko izvi kaizvi ivo ndokuti ini ndinotenda kuti chiuru chemakore zvinongoreva kwechimwe chikamu chenguva ini ndikati zvino imbomirai zvishoma muri kutora zvepfungwa bhaibheri rakati chiuru chemakore ivo ndokuramba vachingosvetuka-svetuka asi ivo munoona isu hatina asi isu hatina kuvengana pakuti kune mireniyamu here kana kwete tiri kuenda kumusha kudenga pamwe chete nokuti iye akazvarwa patsva uye ane mweya mutsvene saka ndiyo nzira yandinoda kuti munzwe pamusoro pemibvunzo iyoyi iyi iri sepamaziro angu akanakisisa kwamuri zvino ndikaona mumwe munhu agere pano uye achitenda kuti jesu ari kuuya akatasva bhiza jena zvino ini ndichitenda kuti ari kuuya ari pagore jena zvino ini ndikati bhiza jena nokuda kwekungoti shamwari yangu inotenda kuti bhiza jena asi pamagwaro ini ndichitenda kuti ari kuuya akatasva gore ini ndinenge ndave munyengeri ndizvozvo chaizvo ndinofanirwa kuzvitaurira sezvazviri uye ndopa zvikonzero zvangu kuti sei pauro akati gara wakagadzirira pamwaka yose iva pakare ipapo mumwaka uye nokunze kwemwaka wakagadzirira kupindura munhu nokuda kwetariro iri mauri munoona uye ndizvo zvatinoedza kuita zvino ndinonzwa kuti magwaro aya mimwe yacho pano inongori zvitaurwa zvidiki nezvimwe zvakadaro zvino ndichaedza kuipindura kutanga zvokuti ndaedza kuibhatsanura zvino ndinogona kuti ndive neizvi ndoshandisa konikodensi rekanguvana kuti ndibuditse zvimwe zvacho pachena zvino zvakare imo muno kana ndikataura zvisirizvo kanawo zvimwe ingonyatsondiratidzai unoonaka mondinyorera kagwaro uye mondiudza zvino tisati taedza kuvhura izvi zvino chikonzero ndiri kuita izvi shamwari ndichakuudza zvine chikonzero imi mose munozviziva izvozvo shumiro iyi yanga ine chinangwa ini ndinotenda kuti mwari vandidzosa mune duturiya rechando kure uko ndokundidzosa nokuda kwechikonzero ichochi pano zvino pane chimwe chinhu chakatsveyama zvishoma patabhanakeri pano kwenguva yakareba ndinoda kuchiwana kana ndachiwana zvino ndichazoona kuti pane here zvandinogona kuita pamusoro pazvo ndizvozvo chaizvo zvino ndinoda kuti chechi ifambe iri muhumwe zvino pane chimwe chinhu chiduku chakatsveyama nokuti hamuzi kuenderera mberi muri kuita kuti vanhu vaponeswe ndezvechokwadi zvinofadza kwazvo asi hamuzi kuenderera mberi sezvamunofanirwa kuita isu tinofanirwa kunge tichiburitsa vaparidzi nezvimwe zvose mharidzo inofanirwa kunge ichienda mberi ndaive nehama yangu mufundisi kunze zvino takapinda panguva dzakaomarara pamwe chete hama nevhero neni takazviita zvino ini ndinoda kuona kana semumwe wafudzi venyu ibasa rangu zvino usiku hwapfuura handinongoona chero chinhu zvacho chingori muchechi zvino ndosaka ndisina kumboshambadzira musangano uno ndakangozvipa zvakadaro kungoti handiti munhu wese anogamuchirwa chokwadi tinoda kuti muuye zvino asi zvingori muchechi ino bedzi zvino ndafunga kana ndikadzidzisa manheru okutanga kuti chechi nhasi uye nezera maererano nejogirafi mubhaibheri apo panzvimbo patakagara ipapo chechi ichabengenuka pane izvozvo zvino tozotaura pamusoro pemunembo wechikara zvino tovaita kuti vaone kuti ichocho chii uye zvadaro chisimbiso chamwari ndizvo zvinofambirana nezvinopesana zvacho iye zvino ndiro rima nechiedza pari zvino zviri pakuve mukati kana kunze iye zvino uye ndicho chinhu chakanyanyokosha chingadzidziswa panguva ino zvino ndinokuudzai shamwari ndinotaura izvo zvichibva pamwoyo wangu pamberi pamwari ndakazvininipisa ini handisati ndambonzwa chizoro chemweya mutsvene zvokuti nditaure mashoko andange ndichitaura usiku hutatu hwapfuura. Ndizvozvo chaizvo, asi zvakabva zvangonditakura kuenda kure. Ndaienda kumba ndichitadza kurara mushure mekunge ndave kumba. Chingori chizoro chakadaro. Zvino ini ndakanda izvi kunze kuno ndine tariro yekuti ndichawana chimwe chinhu pane imwe nzvimbo. Maona, ndowana manzwiro evanhu ose ari pachidimbu chepepa pano. Kana ndikasazviwana nenzira iyi, uye Ishe vakasazvizarura kwandiri, ndicharamba ndichidaro kusvikira ndazviwana, uye Mwari vachazvipa kwandiri. Ndizvozvo chaizvo. Zvino kana tachiwana, chinogona kunge chiri chigodo chidiki chakavigwa kune imwe nzvimbo. Asi Akani aive nechimwe zvakare. Munoziva, Isu tinofanirwa kubvisa chinhu ichocho. Zvino tunyatsouya tofambira mberi tiri muumambo hwaMwari. Zvino Ishe vakuropafadzei. Zvino tisati tavhura shoko. Uye zvino mumwe nomumwe wenyu ane Sunday school mangwanani. Ndizvozvo muri ini handingade kukukumbirai kuti murove Sunday school yenyu. Ndiyo nzvimbo yenyu yebasa muchechi menyu. Ndizvozvo. Asi zvino kana musingaende kuSunday school, uyai kuno mutione mangwanani. Uye kana chechi yenyu isina shumiro mangwana manheru nomusi wesvondo, imi tinokugamuchirai. Tingafare kunge tinemi nguva ipi zvayo. Zvino saka Ishe ngavakuropafadzei, uye ndikwazisireiwo maKristu ose. Ini handiuye kuno kakawanda. Ndanga ndichitarisa mukamuri umo kapepa kaduku kandakanyora imomo kachiripo pano serangaridzo chechi ino. Zvino ndakati, Ishe ari kundidanira kumwe. Zvino tose takachema uye nokuhwihwidza. Ndinorangarira usiku hwekutanga vandakaenda imi muchiri kurangarira kudanwa kwangu kwokutanga here? Pane munhu aripo here? Mese makaunganidza mari kuti munditumire kuSt. Louis. Uko wakapodzwa Betty Doty mudiki. Ndakagara ndinorangarira. Ndakakwereta jazi remumwe munhu pano kuti ndipfeke. Ndakanga ndisina jazi rokupfeka. Zvino ndakaendako uye ndikanogara pachigaro chemuchitima ndichienda kuSt. Louis. Muchiri kurangarira here nguva yacho? Zvino ndakakwereta jazi rimwe hama raive rakakurisa kwandiri. Zvino ndakaritakura paruoko rwangu nokuti waive kuchitonhorera uye ndainge ndisina jazi. Zvino ipapo takaendako ini ndikaenda kuSt. Louis. Zvino ndokusangana nehama Toti ikoko. Kamusikana kavo kaduku, vana chiremba vose vaiveko, uye navana mazvikokota nezvipatara vaive vamutadzirira. Iye aive achinga semupengo une ukasha. Vashumiri vose vemuguta vaive kwese kwese imomo achimunamatira. Zvino ini ndakapinda imomo ndikanomunamatira. Zvino vanhu ava vanonzwisa urombo vaive vachiratidzika uye vachena musoro. Zvino kamusikana kaduku kaivemo kachizhamba uye nokuchema kachirwisa. Zvino aive asisaite ruzha serwemunhu. Zvino aiita kunge mhuka. Iye aive ashoshoma kwazvo kubva ingave mwedzi mitatu kana mina. Yaive iri meningitis yemumusana kana kwete chirwere chesinvitus dance chaive chiri mumusana. Zvino miromo yake midiki yaive yose yadyika ichijuja ropa, uye minwe yake midiki ichingojuja ropa pose pose paive achiruma minwe yake nezvimwe zvakadaro, uye achingozhamba tata achidaro. Zvino ndakanamata ndikaenda kuchechi. Ndakamirira kwemaawa nemaawa ndokugara mumotokari tsaru ndichimirira. Ndakange ndisiri kuzosiya nyaya iyoyo kusvikira ndanzwa kubva kudenga. Zvino ndakagara imomo mumotokari. Chiratidzo chakabva chauya pamberi pangu chikati, enda unoudza baba vacho. Zvino baba vacho zvikanzi, enda unoudza mudzimai kuti rimwe zuva zasi muguta akatenga kaketero kaduku kachena akasati kamboiswa mvura makare, uye ndokuti muudzi atarise mudhirowa rechitatu. Zvino achawana henge chefu iri mukati mechipepa isati yamboshandiswa zvachose. Muudze kuti aizadze nemvura. Omisa baba kurudyi kwako uye nasekuru vacho kuruboshwe kwako. Zvino mudzokorora baba vedu avo vari kudenga. Zvino pamunotanga kudaro mudzimai ngaapukute kumeso kwake nechijira chacho. Zvino mave pakati pemunamato, itai kuti mudzimai abate maoko ake tevere tsoka dzake. Zvino womira wobva wati, zvanzi naJehovha. Munoziva zvakaitika? Hamuzive? Akabva apodzwa pakare ipapo. Zvino takaisa maoko edu pamwe chete ndokutanga kufamba tichidzika nemugwagwa, uye tichibva tanwa soda pop pamwe chete tiri pekudyira. Ndizvozvo chaizvo. Izvi zvakazunguza Sant Louis. Musangano wangu ikoko zviuru gumi nezvina pausiku hwekutanga. Ndizvozvo chaizvo musaint. Zvakangoshata kwazvo kuti ndakabva pazviri kuenda ndoita kuti vatange kuuya nemumutsara mumwe achingoteverwa nemumwe mushure memumwe. Ndongoenda kune imwe imba ndogara ikoko kusvikira zvapera ndodzokera kumba. Ini ndinotenda kuti zvingadai zviri nani pane misangano. Zvakanaka, ngati kutamisei misoro yedu tichitaura nemunyori weshoko rino zvino mutsiye nyoro dzaIshe wedu Jesu Kristu tinouya kwamuri baba vedu uye nemuzita rake tinokumbira tsitsi dzamwari kuti mutiregerere zvivi zvedu uye nokudarika kwedu kwatinokutadzirai uye kana pane chivi mukati mechechi ino iki manhero ano tinonamata Ishe semuranda ndakamira pano semufudzi pamusoro pemakwai sekutaura kwebhaibheri rakati zvichenjererei pamusoro peboka iro Mweya Mutsvene wakakuitai vatariri pamusoro paro kuti muape zvokudya uye zvino baba ini ndinovareverera kuti varopafadze uye mugovaregerera zvivi zvavo zvose odzai urwere huri pakati pevanhu uye baba vekudenga ndinonamata kuti tsitsi dzenyu dzive pamusoro pedu iko zvino zvino pano paradzikwa pamberi pangu zvakanyorwa pamapepa zvichibva kune dzimba dzakawanda uye nevanhu vakawanda vane zvikumbiro mibvunzo yemazviro kwazvo yakadzika yemubhaibheri inopfuura dzidzo yemazuva ose zvino tinoda rubatsiro rwenyu Ishe Jesu zvino changonhonga iyi zvino patafamba tichipinda mukamuri ndokuva nemunamato ndokubuda kunze tichiapasanura pano uye tichisa iyo inofanira kupindurwa iko zvino parutivi uye nemamwe anofanira kupinda nemumagwaro kune rimwe ndizvo zvoga zvandinoziva panguva ino Ishe uye ndinonamata kuti kubvira iko zvino muchitora kubva zvino kuenda mberi uye mogozodza vanhu venyu pano manheru ano miromo yemutauri uye nenzeve dzavari kunzwa uye dai Mweya Mutsvene wauya wazotora shoko zvino worifambisa mune hana yose uye dai ragamuchirwa mumweya une mutsa uye dai rikapiwawo zvimwe chetezvo zvino dai panopera shumiro manheru anhasi dai taenda kuumba tichiti mwoyo yedu haina kutsva here matiri nokuda kweupo hwake uye nemaropafadzo ake Ishe ndisiri kuziva zvokutaura ndinozvikumikidza kwamuri nemibvunzo iyi muzita raJesu Kristu kuitira minduro ameni. Ndinokutendai shamwari nokuda kukuremekedza kwenyu ndiri kungoda kungokuratidzai kuti mizhinji yacho yakawanda yemibvunzo iyi yaive yezvei hama Bill ndapota endererai mberi nemusvondo rinouya ndapota garai rimwe svondo ndapota garai kwechimwe zvechinguva hama Bill ndapota garai svondo rinouya kwechimwe chinguva mweya yedu ine nzara yechikafu chemhando iyi ko chechi ino inodzidzisa here kuti imi uyu unogona kunge wadonhera imomo uri panzvimbo isiriyo ini ndine vakomana vaviri vane makore maviri uyu ndaisanganisa ndinofungidzira kudaro pairi zvino pano regai nditore uyu ndouyisa nechepano apa zvakare izvi zvine chekuita nenyaya yezvemumwe munhu hama Bill hamungada here rimwe zvesvondo tingade rimwe zvakare svondo rekudzidziswa kuevhangeri uku chikumbiro changu ndechokuti mugare rimwe zvesvondo ndingade zvikuru kuti mugare kwechimwe zvechinguva munoziva kuti isu tinongogara tinogona kugara tichidzidza zvakawanda zvino mungagara here rimwe zvesvondo ndapota hama Bill ndapota tiparidzirei kwerimwe zvesvondo isu tinoda izvi hama Bill munamato wangu ndewekuti Mwari vashandure pfungwa dzenyu wokuitai kuti mugare rimwe zvesvondo mubvunzo wangu ndewekuti chii chinonzi ndiro dzinobhururuka uye zvimwe zvinhu here zviri kubva kuna Mwari zvichitumirwa kunze sechiratidzo uye ndiri kukukumbirai kuti mugare rimwe zvesvondo ndapota garai rimwe zvesvondo zvino pane mumwe ati ndingadi ndinoyemura kubvunza kwakadai zvino Mwari samasimba anova iye mutongi wangu ndimire zvino pano panzvimbo yakayereswa ndisati ndabva kumba mweya washe wandiudza ndokuti mubvunzo uyu uchange uripo pano manheru anhasi ini hapana chandange ndichiziva pamusoro pawo asi ndaziva kuti uchange uripo pano ko vezvapupu zvaJehovha ibato renhema here munoona mumwe munhu Zvino mweya mutsvene kumba pa. Ndakamira muimba yangu yekugezera. Ndisati ndauya zasi kuno, Mwari ari iye mutongi wangu wechokwadi. Andiudza uyu uchange uri pa platform. Uye zvikanzi handifaniri kutaura chinhu pamusoro pawo. Ndingopfuurira mberi, maona. Saka ini ine munoziva zvandakataura. Usiku wapfuura, hamuzive here? Zvakanaka. Ndizvo zvakange zviri. Zvakanaka. Zvino tichatanga nepano apa. Pane mimwe yeiyi. Ini handingofariri zvokubva wanyatsotaura pamusoro pechimwe chinhu. Uye woti umwe ningi kana umwe munhuwo zvakadaro. Ini ndinongoda kuzvidzidzisa nenzira yekungo. Kungokanda zvose pamwe chete. Zvino. Munonzwisisa? Handiti. Kana ndikamira pano ndoti. Zvino. Hama nevo. Vari zvakati nezvakati. Uye chinhu chakati chakati. Kana ndine chakadaro chokutaura pamusoro pavo. Ndaienda kumba kwavo. Uye ndovadaidza kunze. Zvino. Ndotaura navo pamusoro pazvo. Munoona. Ini ndai taurira hama nevo. Asi zvino pano. Pane mimwe mibvunzo. Zvino. Handizive wokutanga navo. Chingori chinjumba chayo chiri pano. Unoti. Zvino. Pane kubatana kwakadii kwamaireva pamusoro pechechi yechiprotestanti yainayo nechechi yekatorike. Ko, mufananidzo wechikara. Zvinorevei. Zvino, uyu wange uri mumwe wemibvunzo. Kubva pane zvichida wanga uri pevanhu. Zvino, ndichaedza nepose pandinogona nerubatsiro rwaMwari kuti ndipindure zvakanakisa pakuziva kwangu. Zvino, kana akandipa ruzivo rwacho nokuti Mwari vanoziva ini, ndangoinhonga ipo pano papurupiti. Zvino, pane kubatana kwakadii kwamaireva pakati pechechi nemaprotestanti nechechi yekatorike. Zvino, ndichapindura iwoyo kutanga. Mwari vachindibatsira. Ini ndakati chechi yekatorike yaive iri. Isu takaona kuti munembo wechikara usiku hwemari mwedzi rokuti unofanira kubuda kubva muRoma. Handizvo here? Haugone kubuda uchibva mune imwe nyika kusara kweRoma. Ipapo ndipo pachakagara, ndipo pachakaiswa. Zvino ini ndakati handina chandinopesana nevanhu vekatoriki. Handina ane chandinopesana naye. Tose tiri vanhu vanofa vari kuedza kuenda kudenga. Zvino papa muchinda mumwe chete anodzidzisa, Archbishop weCanterbury, nemumwe. Uye ini ndingori mumwe wevadzidzisi. Ndizvozvo chete ivo vanodzidzisa vachiti pamwe ini ndiri mupengo uye ndakatsveyama nezvimwe zvakadaro. Zvino ndine kodzero kana ndichikwanisa kuzviratidza negwaro, kana kuti ivo vakakwanisa kuzviratidza negwaro kuti ndinopengereka. Zvadaro, ndinopengereka. Asi kana ndikakwanisa kuzviratidza negwaro kuti ivo vakatsveyama pakurongwa hwavo, zvadaro, zvakatsveyama. Rugwaro nderwechokwadi. Zvino hauna nzvimbo imwe chete. Zvino zvinofanirwa kufamba nemubhaibheri rose kwese. Zvino ndakati chechi yekatorike ndiyo amai vemachechi. Uye ndizvozvo chaizvo. Chechi yekatorike ndiyo amai vemachechi, kana zvave zvemachechi emasangano. Chechi yekatorike ndiyo chechi yokutanga kugadzirwa zvekuma nhoroondo yemandorokwati ndeyekuma AD 606. Necheikoko apo madzibaba ekutanga, boka rechipiri kana rechitatu revaapostora raivafa, zvino ndokutanga kupararira mutuzvitendwa tuduku. Zvino vaRoma vachitendeuka, umambo hweRoma hwaitonga nyika. Zvino chechi nehurumende zvichibva zvabatana pamwe chete. Zvino ndokutanga chinamato chinonzi chinamato chepasi rose. Zvino inzwi rokuti katorike rinoreva kuti pasi rose. Ivo vakaronga chechi vaive kwokutanga apo zvekunamata chinamato chechikristu pachakaitwa sangano munhoroondo yose yepasi rose. Chinamato chechijudha hachina kumbobvira chaita sangano. Vaive vanhu vakasununguka, vaive nemachechi, asi vaive vasina sangano, zvokuti Mwari vaishanda nerudzi kwete nesangano yaive rudzi. Uye zvino zvakare chechi yekatorike ndiyo yakave sangano rokutanga. Ndotakazvitora izvozvo mubhaibheri kuti tione kuti sangano iroro raive chii. Zvino maererano neshoko raMwari raifanirwa kutungamirirwa nemunhu ari oga, munhu mumwe chete. Zvino munhu iyeye aifanirwa kunge ari muchechi yakagara pane zvikomo zvinomwe muRoma maererano nebhaibheri. Hapana kana uye aifanirwa kuve nesimba rokutonga munyika yoga yoga iri pasi rose. Simba rokutonga rezvinamato hapana imwezve pasi rose. Zvino communism isu takaona yaive isiri antikristu uyo akataurwa naJesu. Communism haisi nyika seRussia. Communism mweya America yakadyiwa nawo, uri mumachechi, uri muvanhu, uri mumabhizimu, wakapinda kwese kwese, komunizimu mweya wacho uri muzvikoro, mumisha, kwese kwese. Zvino ipapo pavakaronga chechi iyi zvaive zvichipesana. Uye zvino takatora mazera manomwe ekereke uye nechiprofita chaizvoizvo nenzira iyo Mwari akazviunza kubudikidza nemubhaibheri pano kwatiri. Zvino takaona nenhoroondo uye nebhaibheri kuti zera roga roga rinongouya zviri maererano nebhaibheri, zviri maererano nenhoroondo. Rimwe nerimwe rinouya chaipo panguva yacho, darika nemumazera erima. Zvino chechi yekatorike yakavambwa muzera rerima. Zvino kuvandudzwa kwakauya kunova Martin Luther. Zvino Martin Luther aive nechiedza, chiedza chekuti vakarurama vachararama nokutenda, kururamiswa nokutenda mukuvandudzwa. Upurisita wechijerimani uyo akaramba uye ndokuti kutorwa kwechirayiro paakanga akachibata. Zvino aifanirwa kuti uyo ndiwo muviri waKristu. Zvino achibva achikandira pasi ndokuti uyo hauzi muviri waKristu, kawendefa kechingwa. Saka iye akabva aramba chechi yekatorike mukudaro. Zvino akabva abuda ave mukuvandudzwa kwepakutanga. Martin Luther akazviita. Zvino uku kwakave kuita kwaishamisa. Zvino mhosva apo pakatanganiswa naLuther, Luther akazogadzira rimwe oka ndokuita sezvakaitwa nechechi yekatorike, ndokuisa vanhu muhurongwa. Zvino pakare ipapo chiedza chitsva chakabva chauya. Zvino pakauya chiedza chitsva, Mwari vakabva vabuda nevanhu vavo. Vanhu vaive muhurongwa muchechi Lutheran ivo vakabva vagara nechechi yavo kuitira kuti vave ndizvo zvimwe chetezvo zvakazove makatoriki. Asi makatoriki mazhinji akabuda kunze, zvino vakave maLutheran. Saka zvino pakauya Wesley nemharidzo yekucheneswa, ipapo maLutheran mazhinji havana kukwanisa kusiya chechi yavo. Asi vazhinji vavo vakazviita uye vachibva vagadzira chechi yaWesley. Zvino mushure mekururamiswa uye nokucheneswa vakazouya Pentecost. Zvino ipapo Pentecost vazhinji vakabuda kubva muMethodist nedzimwe dzakadaro uye vachibva vaita Pentecost nokuti chaive chiedza chaidarika pakukura. Iye zvino Pentecost yakaitwa sangano zvimwe chetezvo zvakaitwa nevamwe vose. Zvino Bhaibheri rinotaura kuti aya mashoko akaomarara, asi ndichaverenga kubva muBhaibheri. Zvino imi teererai chiremba wenyu nevakadaro vachitaura izvi. Zvino ini ndiri hama yenyu iri kudzidzisa kubva mumagwaro. Bhaibheri rakadana chechi yekatorike Chipfeve, Pambi, PFRMBE. Zvino akadana machechi echiprotestanti aiitevera vanamai kana kuti vaive mhombwe dzaamai ava. Zvino vakange kuri kubatana kwakadini kuti chechi yekatorike yakaronga chinhu chokuti vanhu vose vatende sechiedza chavaive nacho ipapo, kana chavaive nacho ipapo. MaLutheran vakaita zvimwe chetezvo. Zvino Bhaibheri rinoti iye aive mudzimai ane mukurumbira wemhando iyoyo. Zvino imhando iye mudzimai akadaro, mudzimai anorarama achiita upombwe. Zvino machechi ari kuita upombwe hwepamweya nevanhu. Maona ivo vari ivo vari herinoi iri Bhaibheri rinodzidzisa izvi. Zvino vanogadzira butwa rezvitendwa nezvakadaro zvisine nechokuita neBhaibheri. Zvino nokudaro atove makore anenge makumi maviri neanoraudzira andamira ipo pano ndichikumbira chero hake mushumiri nguva ipi zvayo kuti auye agotora kwete bhuku rako rezvidzidzo chitendwa chako, asi wouya wotora Bhaibheri muchiedza cheBhaibheri woratidza kuti izvi zvakatsveyama. Maona ndizvozvo chaizvo. Zvino pamusoro pezvinopesana, ivo vanoti zvinopesana, ndakatovimbisa mubhadharo wemwedzi miviri kune anogona kuniratidza kupesana kumwe chete kuri muBhaibheri. Hazvimo, iwe unofunga kuti zvirimo, asi hazvimo. Kana Bhaibheri richitaura richizvipikisa pachezvaro, zvino harina kunaka zvachose, haugone kuritenda. Shoko rose rakafemerwa uye hapana panombopesana muBhaibheri. Zvino chechi yechiprotestanti muhurongwa hwayo iri maererano neshoko raMwari mukubatanidzwa zvimwe chetezvo nechechi yekatorike. Zvino handina chandinopesana nevanhu vechikatorike. Dzimwe shamwari dzangu dzandinodisisisa vagere muno zvino mabukira evanhu vechikatorike. Pano usiku hwemarumezuro apo pandakapa mharidzo yakakwasharara kubudikidza nemweya mutsvene pamusoro pemaprotestanti uye nemakatorike, mukatorike akafamba achibva auya paaritari pano ndokukwadzisa ruoko rwangu. Ivo vanhu vakangofanana nesuwo, haugone kutaurirana nevaprisita vekatorike nokuti havatende Bhaibheri iri kuti ndiro rose shoko. Ivo vanoti ichechi, isu tinoti iBhaibheri. Mukatorike anoti isu makatorike tinoenda kuchechi kunonamata, imi maprotestanti munogara kuumba moverenga Bhaibheri. Ini ndikati hongu, imi munoenda kuchechi kunonamata, asi chii? Icho chinhu chinotevera munoona Zvino asi Mwari vakati, vari mushoko ravo. Iri ndiro shoko raMwari, uye ndinoritenda. Iri ndiri munamati weBhaibheri. Ndicho chikonzero ndisingawirirane echiProtestanti nenzira ingoriye yesangano rechechi. Nokuti vanodzidzisa zvinhu zvisiri shoko raMwari. Saka ini hapana zvandingaita pakusawirirana navo. Ini handiputse hukama navo, kwete changamiri. Ivo ihama dzangu. Zvino ini handiputse hukama navo, asi ini ndinopesana navo nokuda kwekuti ndinofanira kutora zvinotaurwa naMwari ndorega zvimwe zvose zvovanhema maona. Zvino izvi ndizvo zvinobatanidza. Zvino Bhaibheri rakati mudzimai uyu chechi yekatoriki iyo yaifanira kudaidzwa muBhaibheri zvakazarurwa chitsauko 17 chipfeve iye aive mai vemhomboi. Zvino tinoona kuti Bhaibheri rakataura kuti mudzimai anomiririra chechi. Saka zvino kana aive nevakunda vaive mhombwe, havaikwanisa kuve vari vakomana, vaifanirwa kuve vanasikana. Saka aifanirwa kunge ari machechi. Zvino chiprotestanti chakazvarwa kubva muchikatorike. Uye zvino unotevera chikara, kana kuti chinhu chinotevera chinotaurwa neuyu. Ko, mufananidzo wechikara zvinorevei uyu? Uyu mubvunzo wakabatana neuya. Zvino munhu aubvunza ane mubvunzo wakanaka. Changa chiri chii zvino? Kana Bhaibheri rinonyatsodzidzisa zviri pachena kuti chechi yekatorike ndiyo chikara. Bhaibheri rakati chikara zvinoreva simba. Ndizvozvo here? Chikara. Bhaibheri rinotaura kuti chikara zvinoreva simba. Zvino chikara chaive guta reVatican, iwo urongwa hweutungamiri hwekatorike. Ndizvozvo. Uye zvino rakanga riri simba rechechi raive chikara. Zvino chechi yeprotestanti yakabuda kubva muchechi yekatorike. Zvino vachibva vazvironga pachavo. Kasimba kaduku ndiwo mufananidzo. Kana chero chinhu, kana chimwe chinhu chakagadzirwa nemufananidzo wangu, chinofanirwa kufanana neni. Kana chimwe chinhu chakagadzirwa nemufananidzo wechechi ino, chinofanirwa kufanana nechechi. Chimwe chinhu chakagadzirwa chikara ndokugadzira mufananidzo wechikara ichi chaive chiLuther, chiMethodist, chiBaptist, chiPentecost, chiHoliness. Zvese zvitendwa zvakaumbwa kuita sangano uye ndokugadzira mufananidzo wakafanana nechikara. Hezvo kaizvo. Zvino munotaura here zvino, hama Branham, kuti ose makatorike, ose mamethodist uye ose mabaptist vari kuenda? Ini handina kudaro. Pane zviuru nezviuru uye nemakumi ezviuru emakristu akaberekwa patsva mumachechi iwayo. Asi musangano ravo ivo vari kuedza kuvaendesa kuchitendwa, uye ivo havagone kumira nacho. Chechi kana ikazvironga inobva yave pasi pechitendwa. Zvino ini handina chitendwa, asi Bhaibheri. Ichi ndicho chitendwa chaMwari. Zvino Mweya Mutsvene ndiwo mududziri waro. Zvino anoriunza kubva pane chimwe chiedza kuenda kune chimwe. Iyo evhangeri yandiri kuparidza nhasi, kana ndikazorarama kuti ndione rimwe zana remakore, kana tikadaro, pachazenge pane chiedza chakawedzerwa nguva nenguva chinogara chichiuya. Vaisimbofamba muri muchikochokari chemombe baba vasekuru vako pavakaenda kunoona ambuya? Baba vakaenda kunoona amai vari muTimodel. Asi iko zvino tavepotse kutoenda tiri mundege. Unoona, tiri kufambira mberi. Science iri kufambira mberi. Dzidzo iri kufambira mberi. Vhangeri riri kufambira mberi. Zvino Bhaibheri rakati vachadaro, hanzi vachamhanya vachikwira nokudzika, uye zivo ichawedzerwa. Saka ndicho chibatanidzo chacho. Ndiko kusaka pane iwo masangano echechi dzechiprotestanti ndiwo mufananidzo wechikara, nokuti akaitwa sangano sezviri chikatorike. Zvino Mwari havana kumbogara vaita kuti chechi yavo ive yakaitwa sangano muzera ripi zvaro, asi vakagara vachizvitsiura zvakasimba. Zvino mazvibata here izvi? Kwete vanhu chechi. Pavanoedza kuunza vanhu pasi pechiedza nai, kodai vanhu vakaedza kukudzosera shure wotanga kumhanyidzana nechikochokari chemombe, hamungagariri zvakadaro. Tave kurarama muzera riri nani. Ndizvo zvazvaive kare uko. Dai mumwe munhu akaedza kunditaurira, oh, chinhu bedzi chaunofanira kuita ndeizvi nezvozvo. Ndiri kurarama mune rimwe zera. Ini ndiro dambudziko nevashumiri vanogara vachitarisa kumashure. Pane mumwe muFrench wezvesainzi akati makore asingadariki mazana matatu apfuura, kana munhu akamhanya zvinotyisa vemamaira makumi matatu paawa, simba renyika rinodhonzera pasi raimutora kubva panyika mamaira makumi matatu paawa. Zvino munofunga kuti vesainzi vangataura nezvazvo nhasi? Hazviite kana, kwete changamiri. Ivo vari kuita kuti amhanye mamaira mazana mapfumbamwe kana gumi paawa. Bongo dzimwe nguva ari muchitundu musere musere. Zino, ave mazana gumi, nema tanatu, ema maera pa awa. Zino, chichingori, kumuende samberi. Science yaende samunu mberi, mberi chaizo. Zino zikuru, nepfungwa zake, kufura izo. Uye, nisho chinu eggs, chainacho, muti, weruzivo. Kufura apo vashumili, pavashika, nemu ya wake, uyo, usina magumo. Asi hezi no izo ajiri pano, zino science, haisi utarisa shure, kuri shakataurgo ni science makore mashuma apura. Science iri kutora, zvavanazvo iye zvino, vachitoenderera mberi nezvimwewo. Asi, ukabvunza muparidzi. Saka tichaona kuti Moody akati kudii pamusoro pazvo. Tichaona kuti Wesley akati kudii pamusoro pazvo. Handina basa kuti vakati kudii pamusoro pazvo. Ndinoziva kuti Mwari wakati kudii pamusoro pazvo. Zvino, izvi ndizvo. Uye, ndichiri kutarisira zvikuru, zvinotarika ndizvozvo. Ndicho chikonzero. Bhaibheri rakati, mweya yetsvina mitatu yakabuda kubva mumuromo wechikara. Munongozivei, mweya yetsvina. Zvikanzi, kunge matatya. Makambocherechedza here kuti datya rinotarisa sei? Datya rinogara rakatarisa kumashure, harimbotarisa kumberi. Rinotarisa shure, nguva dzose shure, rinotarisa shure. Asi zvipuka zvina, zvaive zvine misoro mina yakasiyana siyana. Muna Ezekiel, zvaive zvakatarisa mberi, uye hazvaikwanisa kuenda shure. Zvaifambira mberi nguva dzose, kwese kwazvaienda. Zvaingoenda mberi chete. Unoona mutsauko? Zvino, ndiko kubatana kuripo pakati pechiprotestanti nechikatorike. Zvino munogara muchikandira kune makatorike. Asi poto haigoni kudaidza ketoro kuti inhema. Ndizvozvo chaizvo. Ini ndinoti uri muKristu here? Ndichakupai kunzwisisa kuti ndiri wechechi yeBaptist. Hongu, izvozvo hazvine nechokuita zvachose nazvo sekungoti iwe uri wekunze uku, imwe purazi kumwe kunhu. Handiti ndiri wechechi yeKatorike. Izvozvo hazvo hazvigoni kukuita muKristu. Kuve uri nhengo yeBaptist kana chechi yeMethodist hazvikuita muKristu. Hane nzira imwe bedzi yokuti uve muKristu. Izwi rokuti muKristu rinoreva kuti kuve saKristu. Zvino haugone kuzviita. Haugone kuzviita pachezvako. Hapana nzira zvachose yaungazviite. Unofanira kuzvikanganwa pachako, wofa kune zvauri. Zvino wosiya Kristu achiuya mukati, zvino orarama upenyu hwaKristu mauri. Kunze kwokunge munhu, iye zvino zvakataurwa naJesu achiti, kusara kwekunge munhu aberekwa nemweya uye nemvura, haakwanisi kupinda muumambo, nyangwe ari muKatorike, Methodist, Baptist, kana chii zvacho. Unofanirwa kutobhabhatidzwa mumvura kuti zvivi zvako zviregererwe, uye ugamuchira rubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Kana kuti wakatorasika, iri ishoko raJesu pachake. Saka zvino kana uri muMethodist uye wakagamuchira rubhabhatidzo rwemweya mutsvene, wakabhabhatidzwa mumvura, Jesu akati uchapinda denga. Kana uri muKatorike uye wakaita zvimwe chetezvo, uchapinda denga. Asi kana wakangobatirira pachitendwa ichocho chechechi yeKatorike kana Methodist kana chechi yeBaptist, iwe uchakarasika. Zvino ndosaka tine chinhano ichocho chiri munyika chatinacho nhasi uno, nokuti vanhu hangori chaizvo. Ivo vanoti izvozvo zvinopesana nekutenda kwangu. Unotenda here mukupodza kwaMwari? Izvozvo zvinopesana nekutenda kwangu. Izvozvo zvinopesana nechechi yako. Chitendwa chechechi yako chakaita kuti zviite saizvozvo. Unoona, unofanirwa kuita zvinotaurwa nechechi. Zvino iwe unodanidzira kune muKatorike, ndizvo zvimwe chete zvavanoita. Zvino ndicho chikara nemufananidzo wechikara. Zvino Bhaibheri rinoti ani naani akautora haakwanisi kupinda muumambo hwedenga, asi vacharasirwa kunze kune imbwa nevauki uye nezvakadaro. Zvino vachazotambudzwa nemoto uye nesuruferi pamberi pengirozi tsvene uye negwayana. Narini narini, buda mazviri shamwari, gadzirisana naMwari, hongu changamiri. Zvino regai nditore uyu. Zvino isu chaibvisa munzira. Zvino mumwe munhu andibvunza nhasi kaviri kana katatu pandaubvunzwa, hama Branham, chataura pamusoro pemunhembo wechikara, hamutende here kuti achaisa nyora dzenhamba pahuma pako kana nyora yezvimwe paruoko rwako? Kwete changamiri, usambotarisira izvozvo. Izvi zvichange zviri zvekuramba. Chaizvoizvo, hapana munhu anogona kutenga kana kutengesa kusara kwekunge ari nhengo yemubatanidzwa wemachechi. Ndizvozvo chaizvo. Zvino zvichauya sokubatana, kubatanidza zvinhu zvacho zvichizviunza mukubatana kwezvinamato. Tarisai mashoko angu, hazvisi kure zvakanyanya. Muchazviona zvave pedyosa. Chikonzero sei musingazivi zvinhu izvi? Munenge muri kuno pamusha nguva dzose, chimbonditeverai kune nyika idzo dzokuti chikatorike chine chisimba. Kamwe chete mogoona kuti chii chinoitika. Hama vanovaudza zvose zvokuita uye nezvokusaita. Zvino pano Bhaibheri rinotaura kuti United States takazvinonga muchiprofita yakauya ichinge Guyana rusununguko rwekunamata. Zvino vakabva vanyatsobatanidza zvinhu izvozvo pamwe chete. Zvino yakataura sechikara uye ndokuratidza simba rimwe chete raiva nechikara shure kwayo. Ndiyo USA, ndizvozvo chaizvo. Mumwe mushumiri akati kwandiri nguva pfupi yapfuura, shamwari yangu yakati, Hama Branham, Mwari havazomboita kuti United States iwe nokuda kwenheyo yemadzibaba avo ekutanga akaiteya panheyo yezvokunamata. Ini ndakati, iye akarega majudha chokwadi vachitorwa uye haive nechimiro chiri nani kupfuura isusu. Ndizvozvo chaizvo, Mwari havaremekedzi chimwe chizvarwa chakapfuura. Zviri pakuti iwe wotofamba pamutsara kana kuti uri kunze kweumambo. Ndizvozvo chete, chokwadi. Izvo zvakati kwasharirei, asi ndizvo zvakakunakirai. Ndizvozvo chaizvo, ndiro gwaro. Zvino isu tine isu, zvino dambudziko racho nhasi pamwe venyu ekare munozviziva izvi. Tine kuvhangera kwechiHollywood kwakanyanyisa. Ndizvozvo chaizvo zvakawandisa zveizvozvo zviine ruzha kwakawanda nokungoenderera kushamisira kwakawanda nezvimwe zvose zvakadaro uye kuzvirumbidza uye nezvakadaro. Zvino ndiani achamira ogamuchira Kristu semuponesi wake? Mwari vakuropafadzei, hama. Uri kuenda kudenga iko zvino. Izvozvo inhema, izvozvo inhema. Kusara kwekunge munhu aberekwa patsva. Zvino kana aberekwa patsva, ropafadzo rimwe chete rinouya kune uyu ari apa richauyawo zvakare kune uyu ari pano. Zvino takapfuura nemazviri izvozvo kakawanda uye kubudikidza nemumagwaro muvhiki rapfuura. Zvino tinoona kuti vanhu vekumabvazuva, apo Mweya Mutsvene pawakawira pamajudha avo vaive vekumabvazuva, vanhu vekumabvazuva Mweya Mutsvene wakadonha uine zviratidzo zvikuru nekuratidzwa kwacho. Bhaibheri rakati vachange paine potse nguva apo hazvazogona kuratidza kunge usiku kana masikati. Vaive vakaita sezuva rine makore zvichidzika kusvikira pachikamu chokupedzisira chemanheru. Zvino zuva rozobuda kwenguva shoma kwekupedzisira manheru, kuchava nechiedza munguva yemadekwana. Ndizvozvo here? Zvino ndivo vanhu vekumadokero vemarudzi vachigamuchira Mweya Mutsvene mumwe chete uyo wakambogamuchirwa nemajudha kumashure uko uine zviratidzo zvimwe chete uye nekuratidzwa kwazvo. Ndizvozvo. Zvino ndizvozvo vanhu, nyika ichakudana kuti mupengo wakatsemuka musoro. Iro Bhaibheri, Jesu wakati vachazviita muri vanhu vane mutsauko uye hamunzwisisike nokuti izvi zvine mutsauko wakanyanya. Ndinozvicherechedza munharaunda yangu kumba vanhu vari ikoko, ivo kunyange vana vangu vadiki. Isu tinoedza kuti vave vakachena uye vachirarama zvakadzikama sezvazvingave, asi unogona kuona vavakidzani vachiisa mutsauko mune vana. Maona, ivo vanoisa mutsauko. Zvino ndinoziva, ndine nzira yekuziva zvinhu. Uye imi munozviziva, makazviona mumusangano, kuziva kuti vafudzi vemuguta vanoti, saka zvino ndiri mukomana akanaka, isu hatina chatinopesana naye. Asi munoona, ivo vangori vanhu vemhando yakasiyana zvishoma pane izvo zvatiri. Tinotenda Mwari. Ndizvozvo chaizvo, tinotenda Mwari. Ndiwo mucherechedzo, heunoyi mucherechedzo watiri kutaura nezvawo. Tarisai, usiku hwapfuura, apo Mweya Mutsvene pawakafa mutaura makore mazana mapfumbamwe, majudha asati agamuchira Mweya Mutsvene uye uchibva wavataurira zvazvaizove runyanga rweingi. Murume aiva nechinyoreso cherunyanga rweingi akaenda nepakati peJerusarema uye ndokuisa mucherechedzo pahuma dzavo. Ndizvozvo here? Ndokumbotaura nezvavo chechi isati yatongerwa kuparara naMwari. Zvino Tito wakakomba madziro eJerusarema muna AD 96 uye achibva apisa guta. Zvino pakasara pasina kana dombo rakasara riri pamusoro perimwe maererano nechiprofita. Zvino nhasi chinhu bedzi chakasara chepatemberi chidziro chitsaru chimire apo pavakaunganidza matombo uye akapukutwa kusvika pakutsvedzerera apo majudha anochema nokuungudza ari ipapo pawailing wall, chinhu bedzi chakasara chetemberi. Zvino oma yemachawa yakamira panzvimbo imwe cheteyo. Zvino Jesu akati, sekutaurwa kwazvakaitwa nemuprofita Dhanieri, zvino kana maona chinyangadzo chinoparadza chomira panzvimbo tsvene. Zvino iye akabva aisa mutsetse pasi pacho mumabhuraketsi. Regai uyu anoverenga anzwisise. Maona, ndizvozvo chaizvo ezvoka izvo zvazvaiva. Zvino akataura kuti aive mazuva mangani, inguvai yaizenge iripo kusvikira marudzi ave, nguva yaizodimurwa. Ivo vakatsikira madziro pasi. Zvino Mwari vaizodzokera kumajudha. Zvino isu tiri chaipo panguva iyoyo. Hanoi majudha achidzoka muzviuru mumakore mashoma achangopfuura, uye munoziva kuti takapfuura sei nemazviri usiku hwapfuura, uye kuti rugwaro zvakakwana sekunge kuverenga pepanhau uye zvakati wedzerei ujeka nokuti iwe unowana pfungwa dziri nani kubva pariri zvino. Asi zvisinei, mucherechedzo wakaiswa pamhanza waive usiri wenyora. Waive here? Waive chii? Rubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Zvino ndeupi mucherechedzo unozova wezuva rino rokupedzisira? Bhaibheri rakati chisimbiso chamwari chaive rubhabhatidzo rwemweya mutsvene kuvanhu vemuzuva rokupedzisira. Zvino hakuna vaefeso 4:30 naizvozvo musachemedze mweya mutsvene wamwari uyu wamakasimbiswa nawo kusvikira pazuva rokudzikinurwa kwenyu. Bhaibheri rinotaura uye vaefeso 1:13 inotaura zvinhu zvimwe chetezvo dzimwe nzvimbo dzakawanda kuti iwo mweya mutsvene ndicho chisimbiso chamwari. Chisimbiso chii? Chisimbiso hachigone kuiswa pane chinhu zvacho kusvikira chapera. Maludhirani vaive vasina kusimbiswa. Zuva renguva dzenyasha raive risati rakwana pakaparidza kururamiswa. Mamethodist aive asina kusimbiswa. Ndave kusvika kumubvunzo pano chasvika pauri pakanguva kari kutevera haina kusimbiswa nokuti yaive isati yapera. Asi rubhabhatidzo rwemweya mutsvene ndiko kupedziswa kwemabasa amwari. Iye akati pane vatatu vanopupura kudenga, Baba, Mwanakomana nemweya mutsvene. Zvino vatatu ava ndemumwe. Haukwanisi kuve naBaba usina Mwanakomana, Mwanakomana usina mweya mutsvene. Ivo ndemumwe. Iye akati pane zvitatu zvinopupura zviri panyika, mvura, ropa, mweya, uye izvozvo hazvisi chinhu chimwe asi zvinowirirana muhumwe. Hezvokaizvo, mukusimbiswa kumwe chete kwakakwana. Kururamiswa pasi paLuther, mvura, kucheneswa neropa. Kururamiswa kwaive vaRoma 5:1. Naizvozvo tinoruramiswa nokutenda, tine rugare naMwari kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu. Kururamiswa nokutenda, kucheneswa kubudikidza neropa. VaHebheru 13:12-13. Jesu Kristu wakatambudzika kunze kwesuo kuti achenese vanhu kubudikidza neropa rake pachake. Ruka 24:49. Tarirai, ndinotumira vimbiso yaBaba vangu pamusoro penyu, asi mirirai muri muguta reJerusarema kusvikira mazadzwa nesimba rinobva kumusoro. Mabasa 1:8. Shure kwokunge mweya mutsvene wauya pamusoro penyu, zvino muchava zvapupu zvangu kuJerusarema, Judhea, Samaria uye nekumagumo kwenyika. Rubhabhatidzo rwemweya mutsvene rwaizovapo kusvikira pakudzoka kwaJesu zvakare. Kwechinguvana nyika haichazondiona zvakare, asi imi muchandiona nokuti ndinenge ndinemi kunyange mamuri. Kusvikira kumagumo enyika ndichiitazve zvinhu zvandinoita, nemiwo muchazviitawo kuburikidza nemweya wake uchishanda kuburikidza nemuchechi. Iye akati imi muchasekwa. Akati vakadaidza ini tenzi wemba Bherizebhabhu mukuru wevanoshopera, ndokuti ko kuzoti ivavo vachazovadana kuti kudii ivo veimba yake. Zvino akati makaropafadzwa imi kana vanhu vachitaura zvakasiyana-siyana pamusoro penyu. Varai uye mugofarisisa zvakanyanya nokuti mubayiro wenyu mukuru kudenga, nokuti saizvozvowo vakatambudza vaprofita vaive mberi kwenyu. Ndiro gwaro, munoona hero kairo. Saka munoona unofanira kunge unawo shamwari. Zvino unofanirwa kuita sarudzo yako uri munhu akasununguka kuzvisarudzira. Asi ndipo pane kubatana nechechi yechiprotestanti uye nechechi yekatorike. Pamwe chete vari vaviri sekutaura kwebhaibheri, ivo vanongobatirira bedzi pachechi kwete pana Jesu. Zvino kune chechi vanhu vari muchechi vakabatirira pana Jesu Kristu uye vachinamata kuti Mwari azarure nzira uye ovaita ovapa chiedza munhu iyeye akaponeswa. Handina basa kuti ari muchechi ipi ndizvozvo chaizvo, asi kana akangobatirira pasangano rake iye atotora munembo wokurasika uri kutora nzvimbo yorubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Zvinopesana. Zvino makatorike nemaprotestanti vose vakafanana. Bhaibheri rakati iye aive chifeve, vose vaive mhombwe, vanasikana vake. Zvajeka here zvino? Zvakanaka. Saka mutsvene, saka mweya mutsvene uchiri kupiwa here nokuturikwa kwemaoko? Vadzidzi vakazviita izvi, Petro, Pauro nevakadaro. Zvino zvichiri kukwanisika here? Pauro akaugamuchira nenzira iyi. Hongu, hama inodikanwa, hanzvadzi, angave ani akanyora chinyorwa chacho, mweya mutsvene unotogamuchirwa zvamazviro kwazvo nokuturikwa maoko. Zvino vanhu vazhinji vanondidaidza kuti sezvo ndichizivikanwa semupendekosti vachiti ini ndaive mupendekosti, ini handina kumbova nhengo yesangano rependekosti. Ini zvemazviro kwazvo ndakasununguka kubva kumasangano ose uye nokubatsira kwamwari ndicharamba ndakadaro nokuti ndinogona kumira pamukaha ndichiti tiri hama uyai kuno uyai titaurirane pamwe chete pandakatanga shure uko nenyasha dzamwari uye imi vanhu pano uye nemasekiritari angu uye neavo vagere pano vanozviziva ndaigona kunge ndichizivana nevanhu mamiriyoni gumi kana kupfuura vari pasi rose nhasi raizove sangano rakadii raizovambwa maona ndizvozvo chaizvo asi ini handidi sangano zvinopesana nebhaibheri ini ndiri kuedza nepandinokwanisa pose kuti vanhu vaponeswe vacho vari mumasangano ndizvo zvacho zvino ungave kurunzira kwakadii pandakapiwa nashe kune vanhu zviro kwazvo ndichakushandisa kuti zvipe mbiri kwaari pane kuti ndiise pane rimwe sangano ini ndichaiisa pana jesu kristu kwayakakodzera hapana sangano rinogona kukuponesa zvinototora ropa rajesu kristu asi zvino pakuisa maoko zvino ndichapesana ne zvino imi vanhu vechipentecost vanodikanwa zvino musagure ukama neni asi zvino kana masvika panzvimbo pokuzoti isu tichaenda kunomirira mweya mutsvene ishoko rakadii rakashandiswa mupentecost zvino ndichataura izvi nokuda kwei ndisingade kurwadzisa manzwiro enyu kutsigirwa kukurusa kwandinako pakuvhangira kunobva kuvanhu vechipentecost nokuti vanotenda mharidzo yekubhodza kwamwari uyezve nesimba ramwari vamwe vose vanofuratira kwazviri asi kungoti zvedunga munhu achibva muchechi uyo akatemerwa kuupenyu husingaperi vachauya ndizvozvo chete asi avo vasina havagone kuuya zvino mwari vakataura kudaro vakati vakatemerwa kuti varaswe iye haangade kuti pawanikwe anoparara asi nokuti ndimwari akatoona kuti vachazvishora saka ndizvo zvega akatofanozviona zvino ndiko kufanoziva kwamwari zvakuri kuona zvinhu izvozvo zvino akafanotaura pamusoro pechechi kuti iyo ichazenge yakamira papi kusvika pazuva ranhasi zvino mwari akazviziva kubvira kumavambo nyika isati yavambwa aiziva kuti chechi ichange iri sezvairi nhasi aiziva nyika isati yavambwa kuti ini ndaizomira papurupiti ino manheru anhasi iye ndimwari anoziva magumo kubva kumavambo zvino iko zvino vanhu vechipentecost vakadzidzisa zvino ini pamwe ndichawana yakawanda ichidzoka pane izvi asi ndinofanira kutendeseka kana ndichifanirwa kuuya pashoko hakuna chinhu chinombonzi shumiro yekumirira manga muri kukanganisa kumirira hazvireve kuti namata mirira zvinoreva kuti kugarira shure kwokukwira kudenga shure kwajesu kristu rovererwa kucheneswa kwenzvimbo tsvene zvino shure kwezuva reyananiso rumuko zuva reyananiso apo pakaurayiwa zvino kunozopera mazuva makumi mana kusvika pokukwira kudenga zvino kwozouya pentecost izwi rokuti pentecost rinoreva makumi mashanu izvi zvinoreva mazuva makumi mashanu shure kwekupa chipiriso cheyananiso zvino shure kwokupiriswa kweyananiso zvinhu zvose zvaifanirwa kubuda zvakakwana patsamba panzvimbo zvinhu zvose sekutaura kwakaitwa namwari zvino pentecost yaive iri nguva yejubheri apo pavaiunza michero yavo yokutanga yegoho zvino vova nejubheri zvino michero yokutanga yechechi chechi yemweya mutsvene iyo chechi yaizovepo kwezviuru zviviri zvemakore kusvikira jesu achiuya muchero wokutanga wakauya papentecost akange ari mazuva gumi pentecost isati yaitwa aive ari mazuva makumi mana shure kwekucheneswa shure kwekuurayiwa kwechipiriso kusvikira pakukwira kudenga kwajesu kristu iye akati endai kujerusarema munomirira kusvikira mazadzwa nesimba rinobva kumusoro mabasa 1 mabasa 2 zvino zuva repentecost rakati rasvika vaiva vose nomwoyo mumwe chete panzvimbo imwe chete zvino pakarepo kutinhira sekemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga kukazadza imba yose mavakange vagere vose vakazadzwa nemweya mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo nemweya kureva zvino nyika zvina mato aive kunze kwacho machechi makuru etsika vakauyako ndokuona vanhu vachidzedzereka vachiita kunge vanhu vakadhakwa zvino vakauya vachivaseka nokuita dambe navo vachiti tarisai kune boka iri revagarireya vose vakadhakwa munoona kusanzwisisa kwacho zvino kune shamwari yangu mukatoriki mhandara mariya yakaropafadzwa yaive pakati pavo zvino kana mwari vasina kutendera kuti auye kudenga asina kugamuchira mweya mutsvene uye zviri zvakadaro zvino unofunga here iwe kuti ungapinde pasina izvozvo hanzvadzi kwete saka ngatichiburukei kubva pabhiza redu rakareba mudenga ngatiburukei tisatomboita hanya nezvinotaurwa nenyika tarisa kune zvinotaurwa namwari iri ndiro shoko ramwari isu tinofanirwa kurivaka zvinoenderana nechinyorwa ichi nokuti akati kuna Petro pamusoro pedombo iri ndichavaka chechi yangu uye masuo eGehena haagone kuikunda. Zvimwe zvose zvichaitika zvakaratidza kuti masuo eGehena achange achirwisa asi haagone kukunda. Zvino vanhu vanofunga kuti vanogona kuimisa, iwe ungagone kutomisa zuva nokukurumidza, ndizvo zvechaizvo, asi haugone kuimisa. Mwari vakaigadza kuti ienderere mberi. Pano ini pandakatanga kutendeuka, kunyange mai vangu vanonzwisa urombo kare ikoko vakafunga kuti ndave kupenga, ambuya vangu vakati anofanirwa kuendeswa kunzvimbo yemapenzi, vaparidzi veguta vakati achadzima manje manje. Ndange ndiri kubvira kwenguva yakareba kubvira kwepamweya, kunoita zviri nani nguva dzose. Sei haugone kubvira uchipera? Iwo ndimwari. Pane kuti ubvire uchipera wakabva watopararira kune nyika dzose. Zvino zvimwe chetezvo zvaakataura apo pandaibhabhatidza ndiri zasi uko kurwizi rweOhio, vazhinji venyu vaive mumire ipapo makore makumi maviri nematatu apfuura. Ipapo chaipo parwizi rweOhio chiedza chiya Girozi ndakanyatsodzika zasi kwataive tiri, uye ndokuti sekutumwa kwakaitwa Johani Mubhabhatidzi kuti atungamirire kuuya kwaJesu Kristu kwekutanga, maridzo yako ichaunza kuuya kwepiri kwaJesu Kristu. Zvino zvakatoitika izvo. Iye haasati zvino auya, asi tarisai zvazvakaita, zvakatsvaira pasi rose kuipoteredza. Maona, uye nhasi uno zvino imbofungai, uye kushingaira kwese kwakaitika kwakare chaizvo izvo nemamiriyoni. Kunyange Sunday Visitor yekatorike yakataura pamusoro pazvo kuti aive mamiriyoni mangani akauya nekuda kwekushingaira uku. Vamwe vanonzwa ivo voti ichi ichokwadi, ini ndagadzirira kurasikirwa. Zvino kune zvinhu izvi zvemunyika zvino ndoenda kunoparidza evhangeri yemazviro kwazvo. Zvino ndosaka ivo vachitidainza kuti evhangeri yakazara. Zvino vanoita jene evhangeri yakazara, asi hama, ini handidi chidimbu chezvinhu. Ini chinofanirwa kunge chakatokwana kwandiri. Kana chidimbu chacho chakanaka, zvino saka zvimwe zvose zvayo zvakanaka. Evhangeri izere. Zvino cherechedzai Mweya Mutsvene wakadzoka ikoko. Vanhu vechipendekosti vakamirira. Zvino pakarepo kwakauya ruzha kubva kudenga kuchinge mhepo huru inohuhuta ndokuzadza imba yavaive vagere. Hapana imwe nguva zvakare yavakazomirira shure kwazvo. Apo Petro paaitaura mashoko kune vemarudzi, Mweya Mutsvene wakawira pamusoro pavo kunyange vasati vambobhabhatidzwa. Ndizvozvo here? Apo Mabasa 10:49. Asi Petro akati achataura mashoko aya, Mweya Mutsvene akaburuka pamusoro avo vakanzwa shoko. Zvino vatendi vokudzingiswa vakanga vauya naPetro vakashamiswa nokuti chipo chemweya mutsvene chakange chadururwa pamusoro pevahedheniwo, nokuti vakavanzwa vachitaura nedzimwe ndimi vachirumbidza Mwari. Ipapo Petro akapindura akati, kune munhu here ungadzivisa mvura tichiona kuti ava vanofanirwa vagamuchira mweya mutsvene sezvatakaita pakutanga? Zvino akamirira akababa akarayira kuti vabhabhatidzwe muzita raJesu Kristu. Ndizvozvo chaizvo, hapana kumirira, hapana kugarira. Nzira yechiapostori chaiyo, Mwari vaive vasina murayiro wakatarwa. Kana mwoyo uine nzara, anokupa zvauine nzara nazvo. Kana uchida mweya mutsvene, unogona kuwira pauri iko zvino. Petro paakadzika zasi kunoparidza, Petro aive ane makii eumambo. Ndine mubvunzo wekuti ndisvike kune zvakadaro mumaminitsi mashoma. Aive ane makii ekuhumambo, akauhurira kuimba yaKoneriyo, akauzarura zasi kune vaSamaria, iye akauzarura kumusoro kuno. Asi rangarirai kuti Firipi akanga adzika zasi uko ndokuvaparidzira, uye aive avabhabhatidza muzita raJesu Kristu. Zvino Petro ndokudzikako akavaisa maoko pamusoro pavo, uye zvino akaita chimwe chinhu, nokuti ng'anga iya zasi uko vaive vana Simoni ng'anga, akati ndichakupai mari kuti mundipe chipo ichocho chokuti chero wandinoisa maoko angu paari anobva agamuchira mweya mutsvene. Handizvo here? Chimwe chinhu chakaitika, kwete kuti mamwe maachibhishopi vane kora yavo yakapindurudzwa kumashure vakauya vakaisa maoko avo pavari ndokuti ndokupai ropafadzo rechiapostora. Chimwe chinhu chakaitika Petro paakaisa maoko ake pavari, uye neapo pavanozviita nazvino, ndakavaona vachingodonha senhunzi saizvozvo. Apo mweya mutsvene pawakavarova nokuiswa maoko, hongu ndiyo dzidziso yechiapostora yokuisa maoko pamusoro. Mwari vakuropafadzei kana iwe wakati siyanei zvishoma naizvozvo. Ingoninyorera kagwaro mangwana manheru. Zvakanaka. Kana zvikamu zviviri kubva mune chitatu zvevanhu munyika yose vakanzwa havasati vanzwa evhangeri nazvino shoko reevhangeri zvingani zvakambo ndiregerereiwo izvi zvakanyorwa neingi zvino ndanga ndichidikitira pano zvino raerera pauri regaitione kana zvikamu zviviri kubva mune zvitatu zvevanhu munyika yose vasati vanzwa evhangeri ko ishe wedu vanogona kuuya sei izvozvi nokuti havasati vambonzwa evhangeri zvikamu zviviri kubva mune zvitatu zvavo zvino ndizvo chaizvo ndichakuudzai zvandinofunga pano nguva shoma yapfuura apo chiremba Reedhead mukuru wesudan mission hurusa yakazara hurusa yechiapostora kwete ndiregerereiwo misheni hurusa yezvepakutanga panyika yose sudan mission chiremba Reedhead vane madhigiri akawanda kusvikira havatoziva kuti vane mangani pavari vakauya kumba kwangu musoro uku kwatipfuurei gore nemwedzi mitanhatu zvino vakamira mumba mangu ivo neuyu Hyman Appleman uyu mushumiri webaptist akagamuchira mweya mutsvene zvino ave kuparidza zasi kumexico zvino vakauya kumba ivo ndokuti hama Branham ndokuti imi munoshanda here nemapendekosti zvino ini ndokuti hongu changamire zvino ivo ndokuti ndini chiremba Reedhead ini ndikati ndafara kukuzivai mungapindawo here mukati ivo ndokuti hongu changamire vakagara pasi ndokuti ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu ndokuti ini ndinonzwisisa kuti makagadzwa muchechi yebaptist ini ndokuti ndizvozvo chaizvo ndikati ndakabuda mairi ndokuti nokuti handaikwanisa kumira nazvo ini ndinotenda kuti ndinofanira kuparidza zvinotaurwa nebhaibheri kwete zvinotaurwa nechechi yebaptist uye handina chandinopesana nechechi yebaptist vakangofanana nemamwe womachechi zvino ndokuti ini ndakabuda kubva mairi kuti ndinge ndakasununguka iye ndokuti zvino ndizvozvo imi munoziva kuti tiri mabhaptist zvino ini ndokuti hongu changamire uye iye ndokuti ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu ko zvakamira sei pamusoro perubhabhatidzo rwemweya mutsvene ndokuti ndakambopinda mukati ndokuvaona vachikava zvigaro uye vachidzana-dzana nokuzhambatata nokungodaro ndakati ini ndakazviona zvose izvi zvakare asi ndakati hama shure kwezvese izvi pane chinhu chechokwadi cherubhabhatidzo rwemweya mutsvene zvino iye ndokuti hama Branham ndinogona kuugamuchira here iye ndokuti ndine mibayiro yedzidzo yakawanda iye ndokuti ini ndiri chiremba ndiri zvakati ndine phd yangu ndine dhigiri rebachelor ndine mhando dzose dzemadhigiri uye nemadhigiri ekuremekedzwa kubva kune nyika dzakasiyana-siyana nezvimwe zvakadaro ndokuti asi jesu kristu vari kupi ini ndikati zvakanaka hama aripo imo muno mukamuri ino akati ini ndakamira ndikataura nemumahomed akasimbarara anga achangobva mukudzidza muamerica zvino ndikati ramba muprofita wako akafa uye ugamuchire ishe jesu akamuka iye ndokuti changamire vane mutsa ko ishe jesu wenyu akamuka anogona kundiitirei kupfuura zvingaitwe namahomedhi wangu ndokuti vose vari vaviri vakanyora mabhaibheri isu tinozvitenda ndokuti vose vari vaviri vakafa uye ndokuti vose vari vaviri vakavimbisa upenyu shure kwerufu kwatiri uye tinozvitenda iye akati oh asi unoona ndokuti isu makristu tine mufaro ndokuti nesuwo tinawo ndokuti ndinogona kuratidza nekushandisa pfungwa tizvamunogona uye ndizvozvo chaizvo iye akati zvinotarisai mahomedhi wedu imi makati ishe wenyu jesu akamuka kubva kuvakafa zvino chiremba Reedhead vakati handiti akamuka ndokuti zviratidzei ndokuti zviratidzei ndokuti mange mune makore zviuru zviviri zvekuzviratidza zvino chikamu chinenge chimwe bedzi kubva muzvitatu chepanyika chakazvinzwa ndokuti regai mahomedhi wedu amuke kubva kuvakafa nyika yose inobva yazviziva mumazuva maviri iye ari pachokwadi iye ndokuti mahomedhi wedu haana kumbotivimbisa chimwe chinhu kusara kweupenyu shure kwerufu akati ishe wenyu jesu akakuvimbisai uye imi vadzidzisi kuti zvinhu izvo zvaakaita imi muchazviitawo zvakare uye ndokuti tinoda kukuonai imi vadzidzisi muchizviita iye zvino uye ndokuti isu tinozotenda kuti akamuka kubva kune vakafa akati hama Branham ini ndakakavira tsoka yangu muvhusa izvozvo zvino ndokubva ndashandura nyaya yacho nemadhigiri ose aya sei mwari ari kupi mumadhigiri aya mwari havazivikanwi nemaphd nemadd nemald nezvimwe zvakadaro mwari vanozivikanwa nokutenda kwakareruka nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene ndiyo nzira bedzi mwari mauri kusvikira akusvitsa pokuti mwanakomana wamwari oshandura unhu hwako uye chinhu chaicho chimwe chete mwari musiki uyu akaita zvinhu zvose uye akataura nyika kuti ivepo neshoko rake mweya iwoyo mumwe cheteo uri mauri unotenda zvinhu zvose zvinotaurwa namwari zvino hapana chinhu chisingagoneki iwe unoritenda hauzomirira pakachitendwa kadukuoti ina handidaro handigone kugamuchira izvozvo handigone kutenda kuti mwari vanogona kuita izvi ina handitende iwe unoisira mwari miganhu nokusatenda kwako ndizvozvo chaizvo saka chiremba Reedhead akamira ipapo ndokuti hama Branham ko munhu anogona kugamuchira here zvechokwadi chokwadi mweya mutsvene ini ndikati hongichangamiri chiremba Reed munogona iye akati kana mwari achiziva mwoyo wangu uye ndichikutendai imi ndichiziva uye asi pekufemera ikoko zvinhu ndinoda kuti imi munotenda here kuti ndiri kutaura chokwadi ini ndikati ndinozviziva kuti muri kutaura chokwadi iye ndokuti zvino ndingakugamuchira sei ini ndikati pfugamai zvino ivo vakapfugama paive netafura yekofi ndichangobva kunoitora kubva kumusoro kuno murume wacho agere kumashure uko iye wacho akaigadzirisa chinguva chichangoti pfuurei kumusoro kuno agere ipapo akaputsa girazi repamusoro payo painge achipfugama pasi iye ndokuti mwari ivai netsitsi pamusoro pemweya wangu uzere nezvivi zvino ndakaisa maoko paari zvino rubhabhatidzo rwomweya mutsvene uchibva rwauya pamusoro pake pakare ipapo ndizvozvo chaizvo zvino akabatidza chechi yebhaptist nemoto kwese kwese zvino kune vese vakatenderedza ikoko heyoka iyo bhongu changamire evhangeri haigone jesu haagone kuuya kusvikira ku teererai isu takaendesa matirakiti kwese kwese munyika dzose haagone kuenda kune kamwe kakona kaduku kusina kusvikwa nematirakiti mumwe munhu akapfuura neko nedzidzo yebhaibheri ukaenda mhiri kwemakungwa nhasi uye wozvidaidza kuti mumishinari zvino vatarisa achikuseka ukafamba uchipinda muindia zvino woti ndiri mumishinari saka iwe uchatidzidzisei vanoziva zvakawanda nezvebhaibheri kupfuura vamwe vana vavo ikoko vanoziva zvizhinji nezvazvo kupfuura zvinozivikanwa nezvazvo yavamwe vadzidzisi vavo kuno America zvisinei ibhuku rekumabvazuva uye rangarirai vaive vevhangeri mazana nemazana nemazana emakore nyika yeAmerica isati yambovepo mutsvene Thomas chechihuru yaakaparidza mairi ichiri yakamira muindia zuva ranhasi havadi kana imwe yedzidziso yenyu ivo vanoziva zvese pamusoro pazvo vakati chii chamuchatidzidzisa zvino isu tiri mamishinari okuamerica chii chamuchatidzidzisa kuti tinowana whisky sei ndivo zvamunoita mese uko kumachechi enyu kuputa midzanga kuzotidzidzisa kuti tingarambe sei madzimai edu nezvimwe zvakadaro ndokuti kana muri kuzoita izvozvo isu hatizvide zvino ndokuti imi munouya kuno nedzidziso dzebhaibheri itsva kana zvimwewo zvakadaro muchaedza kutidzidzisa rimwe shoko isu tinoziva zvakawanda nezvazvo kupfuura zvamunoita uye ndizvozvo chaizvo iye akati asi kana muri kuuya kuzoratidza zvinotaurwa neshoko isu ticharigamuchira amen nezvokaizvo ndicho chinhu chavari kunzwira nzara cherechedzai shoko rangu rinyorei mumapeji ebhaibheri renyu nokuti izvanzi najehovha rangarirai kana tikasvika kuindia muchanzwa zvemakumi ezviuru akapetwa zviuru achaponeswa mweya mutsvene wakazvitaura ini ndakazvinyora pano mubhaibheri rangu zvakanyorwa mumakumi ezviuru zvemabhaibheri ipo pano senge kumutswa ndakamukomana kaduku kubudikidza nechiratidzo icho chaakataura pane zviuru mazana matatu vavo vari imomo zvino wogona kuti handizvo here ndiyo nzira iyo evhangeri ichaparidzwa usiku humwe ichatsvaira saizvozvo kubva kune nzvimbo ichienda kune imwe nzvimbo muafrica uko kune zviuru makumi matatu pakokero imwe chete kuaritari vakagamuchira mwari ndakati simudzai maoko enyu mugamuchire mweya mutsvene ndikati musamirira mumwe mumishinari achabva kuamerica kuti auye zvino okudzidzisai kuti ufundire mitauro mumachechi uye nana mai vachigeza mbatya pamapuranga kuti vatumire mumishinari ikoko zvino kutyaira ari mumotokari hombe yakanaka achigara mune zvakanakisisa zvenyika chokwadi achigovera matirakiti mashoma obva adzoka havadi izvozvo zvakazviratidza ini ndakati pano pachipatara chemajudha apo usiku hushoma hwapfuura mumusangano nevashumiri nevana chiremba pamusoro penyaya yekupodza kwamwari ini ndikati imi makandidana kuti muumburuki mutsvene uye mukati ndakange ndaita hope mupengo apo pandakakuudzai ngirozi yashe uye ndikati zvino chechi yedu ndakatumira zviuru uye ndokushandisa mamiriyoni emadhora ichitumira mamishinari kuafrica zvino pandakasvika ikoko vainge vakatakura tumipunzo tuduku twedhaka vachiedza kuwana rubatsiro kubva kukamupunzo kedhaka Ivo vachizviti maKristu. Zvino ndakati, zvino zvamakati kupengereka. Zvakaunza mweya yakawanda kuna Kristu. Mumaminitsi mashanu kupfuura mamiriyoni emadhora edu uye zvihuru zvemamishinari zvavakaita mumakore zana nemakumi mashanu apfuura vakangonyarara. Ndizvo chete hezvo izvi pano. Ndakataura kwamuri ivo varume vacho. Ini ndakati, musaedza kuti muwane dzidzo. Ingotorai evhangeri iyi mobuda nayo kunze kune nyika dzekumaruzevha uko kusingakwanisike kuendwa nemunhu wechichena nekuda kwezvirwere. Zvino ini ndine zvakanyorwa kubva mupepa nhau remudhebhen rakati iro kunyange mutana uyu aive asingazive kuti nderupi ruoko rwerudyi kana rweruboshwe akagamuchira rubhabhatidzo rwemweya mutsvene uye akanga achibhabhatidza vanenge chiuru masvondo. Ndiko kufamba kuri kuita evhangeri tingangoti muchidimbu. Inongoda bedzi mwedzi mitanhatu kuti ipararire pasi rose zvakanaka. Mungatsanangurawo here pamusoro pechristian christian science zvakanaka. Ini pano pane ini handisi kuzotaura nezvechinamato chako hama yangu kana hanzvadzi angaive ani aisa mubvunzo uyu. Christian science ndeyezvepfungwa zvinokupodzwa kwevarwere nedenga isimba ramwari. Christian science ine pfungwa pamusoro pezvinhu. Christian science inoramba ropa raJesu Kristu. Christian science ine mabhuku amai edi uko uye ndakaaverenga ose. Maona ndizvozvo chaizvo. Christian science inoramba umwari waJesu Kristu uye yomuita muprofita. Jesu Kristu akanga asiri munhu, aive mwari. Aive mwari, zvino ivo vanofunga kuti ipfungwa pamusoro pezvinhu. Zvino kana ndine chivehe paruoko rwangu kana mudumbu mangu kana marwadzo mumusoro mangu, ini ndine pfungwa dzakakwana kuti ndizive kuti uri kurwadza uye hazvizizi kuti ndiri kufunga kuti uri kurwadza, asi ndinoziva kuti simba ramwari rinogona kuabvisa, kwete zvangu ini ndichifunga pamusoro pazvo. Maona, saka Christian science ndikataura izvi pamwe chete nemumwe wandabvunzwa ndicho chimwe chezvitendwa zvechimanje-manje uye kukanganisa kwakadzika kune rima. Ndizvozvo ndisiri kurwadzisa manzwiro ako shamwari angave ani anyora izvi, asi ndinofanira kuperera nokuti iwe wakazvinyora. Zvino ini pamwe chete tichamira mumwe musi muhupo waJesu Kristu tichipa humbowo uye ndichapindurira zvandinotaura. Zvino handingambopinduri kunze kwekunge ndiri kuziva zvakanaka. Zvino kana isu tiri kana tichigara kure nekuno kuti tipinde, isu tinogara kure zvakanyanya kubva kuno kuti tiuye kutabhanakeri. Ndekupi kwamungatiudzewo kuti tinopindira? Toungana pachedu pamwe chete apo tiri kuona kuti machechi ave kufanana naamai vemachechi kana kuti chikatorike. Hama yangu inodikanwa kana hanzvadzi angave ani azvinyora, handingakuudze chechi yokupinda, asi zvandingaite izvi. Hama yangu, hanzvadzi, ini kana usina rubhabhatidzo rwemweya mutsvene, unoona, saka iwe chiwana rubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Zvino woenda kune imwe ungano uko kune vamwe vanhu vane rubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Unofanira wadzana pachako nevanhu vemhando yakadaro. Ndakaona mumwe murume pano nguva shoma yapfuura aive akazvarwa makore gumi kubvira iye kana kuti kwete kuberekwa, ndiregerereiwo, akange ave nemakore gumi kubvira paakapedzisira kuona chinhu. Aive weimwe chechi huru, zvino aigara Kenneth, Missouri. Zvino iye aive akanga ari mugadziri webuts makore akapfuura, zvino achibva aita bofu. Zvino murume uyu akauya papuratifomu. Zvino mweya mutsvene wakamuudza kuti aive ani uye chii chaive chakatsveyama paari nokumuudza kuti ainge ave bofu kwenguva yakadini, uye ndokumuudza pamusoro pekamwe kachiitiko kaduku kasina kunaka kaaive aita. Iye akati, kana Mwari akanditendera kurarama kuti ndisvike ikoko ndichazvigadzirisa. Zvino paakangotaura izvozvo maziso ake akabva avhurika. Zvino irori bhaibheri rimwe chetero akaverenga chitsauko nechitsauko kubva mariri akadzokera kuchechi kwake uye achipa kurumbidza. Zvino mufundisi akamuudza zvaigona kuzongoitika kudaro. Handiti iwe panguva nemanyawi hapana chainge chiripo pazviri, hapana zviripo pazvinhu izvozvo, ndezvadhiabhori. Ndinopikisa chero ani zvake kuti andiratidze gwaro rimwe chete apo dhiabhori anogona kupodza. Kana ukandiratidza apo dhiabhori anogona kupodza, ini ndicharatidza kuti dhiabhori ndibaba vako. Ndizvozvo chaizvo kana iwe ukazviita. Hazvimo mumashoko aMwari hazvigone kuratidzwa uye ungagona unogona kuda kuzviedza wakasununguka asi izvozvo zvakambosangana nemabhishopi uye nezvimwe zvese hama saka usataure izvozvo tarisai zvino murume mumwe cheteyo akasvika pokuti mumwoyo make aizvitenda zvino mwedzi mitatu yakatevera aive ari mushumiro dzangu angori bofu sezvaaive panguva yokutanga hezvokaizvo saka garirai kunze kwezvitendwa wadzana pachako nemunhu anotenda wadzanai pamwe chete bhaibheri rakati usazvibatanidze pamwe nevasingatendi zvipatsanure mwari vanodaro buda kunze bhaibheri rakati ibvai pakati pavo uye mova musabata zvinhu zvavo zvisina kuchena zvino ndichakugamuchirai ndini ishe uyo amiri pakati pechechi ndizvozvo chaizvo budai kunze musawadzani nevakadaro asi regai enda pachako pakati peimwe chechi imwe chechi yakanaka methodist baptist presbyterian campbellite ingave iri ani hazvina zvazvinoita umo munenge mune vatendi vechokwadi imomo ivo havana basa kuti chitendwa chechechi chiri kuti kudii vanoenda ikoko kunosangana nehama nehanzvadzi dzavo vobva vanamata mwari pamwe chete zvakanaka usiku hwapfuura makataura nezvemhomho huru isina munhu aikwanisa kuiverenga kubva mune marudzi ose nyika ayo aka akataurwa muna zvakazarurwa chitsauko 7 ndakakunzwisisai here zvakakwana kutaura kuti ivo ndivo mwenga wakristu hongu makandinzwisisa ivo ndivo mwenga zvino kana mukacherechedza chaizvoizvo muna zvakazarurwa 7 iye akaona ivo vane zviuru zvine zana namakumi mana nezvina zvino ini handisi kukupai mhosva pane izvi hama yangu asi ivo zana kazhinji vezvapupu zvajehovha ndiye anotenda kuti vane zviuru zvine zana nemakumi mana nezvina ndivo vachazova mwenga zvino izvozvo kukanganisa johani waiziva mumwe nomumwe wavo uye akavadana nezita vose vaive mumwe nomumwe majudha iye akati zviuru gumi nezviviri zvagadhi zviuru gumi nezviviri zvazabhuroni zviuru gumi nezviviri zvabhenjamini zviuru gumi nezviviri zvajudha ndizvozvo here zvino kune marudzi gumi nemaviri eisraeri zvino gumi nembiri tikazvipeta kagumi nembiri ndizvo zviuru zvine zana nemakumi mana nezvina ndizvozvo here iye akati vose vana veisraeri johani akavacherechedza ivo zvino iye akatarisa uku zvino ndokuti nhai pano pamire mhomho huru isina munhu anogona kuiverenga yendudzi dzose ndimi nedzinyika vakamira vane nguo chena mumaoko avo nezvanza zvino vachisimudzira uye nokudanidzira uye vachiimba mahozana zvino kuna mambo iye akati avo ndivanaani iye akati avo ndivo vakabva mukutambudzwa kukuru uye ndokugeza nguo dzavo muropa regwayana vari pamberi pamwari zvino vachashumira gwayana mutemberi make pamwe naye masikati neusiku havazomusiyi hoyo mwenga unoona mudzimai mwenga wemarudzi rangarirai mwenga ndewemarudzi akati achauya ozotora vanhu kubva kumarudzi nokuda kwerake kuda kwei kwezita rake zvino pane madzimai echidiki akawanda munyika asi ini ndakatora mudzimai mumwe chete uye ndiye medabroy uye ndiye mai william branham zvino iye ani haachisiri wekwabroy zvachose ave wekwabranham zvino maona zvino ndizvozvo zvazviri iwe ukatora jesu kristu zvino wobva wava mwenga nhengo dzemwenga ko ndeapi mashoko echilatin ari pamusoro peguta revatican isu tinoda kuziva kuti anosanganiswa sei kusvika pamazana matanhatu nemakumi matanhatu nematanhatu uye kuti anorevei saka haasi pamusoro mashoko echilatin haasi pamusoro peguta revatican ari pamusoro pechigaro chapapa apo paanogara pachigaro chake pakanyorwa pamusoro pacho vicarius pilidei kana muchida henyu mangwanani ndichauya nazvo ndakazvinyora zvese zvino ndozviisa pachidimbu chepepa zvino kana muchizvida handiti ndichakuvigirai mangwanani apo pamunogona kupaperenhera nemavara echiroma vicarius pilidei mashoko acho anoreva kuti pachinzvimbo chemwanakomana wamwari iye ndiye anotora chinzvimbo chemwanakomana wamwari chechi yekatorike inotenda kuti petro ndiye aiva papa wekutanga ndiye akatora nzvimbo yajesu kristu zvinova izvo kukanganisa zvakanaka zvakare vanotaura kuti papa wese anotevera anenge achitora nzvimbo yake zvino papa aripo zvino iye aripo zvino ndiye ari pachinzvimbo chajesu kristu zvino ipapo pakanyorwa pamusoro pacho ari panzvimbo yajesu kristu vicarius pilidei zvakanyorwa ipapo Turai mavara echi Roma, uye, mubva manyora, X ari gumi, V ari shanu. Zvingo enda zvakadaro, pamuno perengera, Vicarious Filii Dei, zvino, monyora mutsara, zvino, munenge mava, nemazana matanhatu, nemakumi matanhatu, nenhanhatu, zvinyore zvese, uye, muzoona. Zvino, ndine zvitaurwa pamusoro pekutenda kwedu, ndizvo, zvarinodaidzwa, mucheche katorike, nokuti vanhu vangu, vaive, makatorike echi Irish. Saka ndinoziva zvandiri kutaura nezvazvo, maona, zvino izvi ichokwadi chemazviro kwazvo. Ndizvozvo chaizvo, kuti imomo, zvino Bhaibheri, rakataura kuti, achange akagara muchechi, kana panzvimbo, kana chechi igere pazvikomo zvinomwe, muRoma, uye simba rake, richaenda munyika dzose, zvino iye, anonzi, Antikristu. Zvino, kubva muchechi iyoyo, wakabuda tumwe tumachechi, wakazvarwa, mumashure mayo, zvino, ndokuti, iyo yaive chipfeve, zvino iwo, aive nhombwe, dzaiitevera. Ndizvozvo chaizvo, ezvo kaizvo. Nokuti ivo, vakazorongwa mune zvinhu zvimwe chetezvo, uye vakave nezvitendwa nedzidziso dzavo. Zvakangoti shomekei zvisina kuzove nesimba rainaro, asi zvichine simba, uye chikara, zvinoreva simba, ezvo kaizvo. Saka, vakawana, makatorike ndivo, vane simba gurusa, mamethodist, uye tevere mapresbyterian, zvino, kozouya maludherani, tevere mabaptist, uye tevere vamwe vakadaro, uye zvichingoenda zvichidzika. Idzo dzaive masimba maduku akarongwa chechi yangu chechi yangu chechi yangu chechi yangu asi mutendi wechokwadi hapana zvaanotaura zveizvozvo kuti Kristu wangu Kristu wangu Kristu wangu ndiwo mutsauko munoziva sei mweya mutsvene ndiwo unopupurira nezviratidzo nezvishamiso pano pane kadiki kanenge kanorangaridza zvakare handifariri kuverenga izvi asi mumwe munhu azviisa pamusoro pano Mabvunza chikonzero chekuti sei tabanakeri ino isina kuenderera mberi. Chikonzero ndechekuti zviri pakuti mamwe emadikoni ari kuramba chipo chendimi uye nokupodza tose tinoziva kuti izvi ndezvechokwadi. Regai ndizive kuti iye wacho ndiani ndichiri pano pambuserere ino zvino iyeye anozobviswa nokukurumidza. Ndapota tsanangurai kana muKristu achifanirwa. Cherechedza kugeza tsoka uye nerubhabhatidzo muzita raJesu Kristu zita panzvimbo yazita rababa mwanakomana nemweya mutsvene ndapota zvakanaka ndanga ndine inenge mitatu yakadaro muno yabvunzwa chinhu chimwe chete ndekugezana tsoka zvino ndochitongotanga hangu neiwoyo zvakanaka zvino unogona kupesana izvozvo zvakangonaka regai ndingoverenga zvishoma kwekanguvana kana kuti kana muchida kuzviverenga zvitorei pana mutsvene Johani chitsauko 13 kwekanguvana ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu pano zvino teerere kune zvakataurwa naJesu Kristu pachake zvino ndichazokutorai kuno mutestamende zvino ndokuratidzai kuti zvichiri kuitwa tangirai pandima yechitu zvino vakati vapedza kushushura diabori ave atoisa mumwoyo maJudas Iskarioti mwanakomana waSimoni kuti amupandukire Jesu achiziva baba vakamupa zvinhu zvose mumaoko ake iye akabva kuna Mwari uye kuti anoenda kuna Mwari akauya achibva mumweya akapinda munyama zvino ndokudzokera mumweya maona akasimuka pakudya akabvisa nguo dzake akatora mucheka akazvisunga muchiuno shure kwezvo akadira mvura mumudziyo akatanga kushambidza tsoka dzavadzidzi akapukuta nemucheka waakanga akazvisunga nawo akasvika kuna Simon Petro zvino Petro akati kwaari ishe imi moshambidza tsoka dzangu kani Jesu akati kwaari akati chandinoita hauchizive zvino asi uchanzwisisa pashure Petro akati kwaari hamungatongoshambidzi tsoka dzangu nokusingaperi Jesu akamupindura zvino ndokuti kwaari kana ndisingakushambidzi hauna mugove neni ungazvifungawo here izvozvo zvakanaka Simon ndokuti kwaari zvirege kuve tsoka dzangu dzoga asi maoko angu nemusoro wanguwo zvino Jesu akati kwaari wakashambidzwa kunze anofanira kushambidzwa tsoka dzake zvino wakachena kwazvo asi hamuzi mose nokuti wakanga achiziva uyo aizomupandukira saka akati hamuna kuchena mose zvino akati ashambidza tsoka dzavo akatora nguo dzake akagara zvepasi akati kwavari munoziva zvandakuitirai here munondiidza mudzidzisi uye ishe munoreva zvakanaka nokuti ndini iye zvino kana ini ishe nomudzidzisi wenyu ndashambidza tsoka dzenyu munofanira kushambidzana tsoka dzenyu ndakuratidzai muenzaniso kuti muite imi mumwe kune mumwe sezvandakuitirai imi makaropafadzwa kana muchiziva zvinhu izvi uye muchizviita kumo muna Timotheo wechipiri Paulo akati achinyorera kuchechi musaite kuti shirikadzi iunzwe muchechi kusvikira yageza tsoka dzevatsvene. Ndizvozvo chaizvo kugezesana tsoka kwaiitwa mumazuva ose emubhaibheri uye nokubatsirwa naMwari. Kana ndikachengetedza pfungwa dzangu dzakakwana uye Mwari vakandibatsira ini, ndichazviita kusvikira ndafa. Ndizvozvo chaizvo uku kurayira chaiko kwakaitwa naJesu Kristu. Zvino pano pari kuzova nemubvunzo unoti tswinyei, kose munhu achizobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu pane kuti Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene ndine miviri kana mitatu, heuno mumwe? Ipo pano apa hama Bill, nderupi rubhabhatidzo rwenhema rwamaitaura pamusoro parwo manheru apfuura kuti imvura kana Mweya? Kana iri mvura uye makati zita raJesu Kristu, saka sei Mateo 28:19 ichiti Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene ndapota tsanangurai? Zvino iyi inoti tswinyei, asi ndinotenda kuti ndine mumwezve hamwe pano. Zvimwe chetezvo dzinogona kuita nzvimbo nhatu ichaedza kusvika kwauri. Regai tione, munga mungatsungirirawo here neni kwemaminitsi mashoma? Zvakanaka, zvino ngatitangei zvino uye topindura mibvunzo iyi. Pamwe tinogona kusiya mishoma yacho zvino tozoiona pamwe nasara yacho mangwana, kana pasina zvimwe kuSunday School kana imwe nguva. Asi pano ava dzimwe nguva vari kubvunza izvi uye mangwana pane rubhabhatidzo. Zvino ingave nzira ipi yawakabhabhatidzwa nayo? Izvozvo hazvina kana basa kwandiri, asi ndinoda kukutaurira dzidziso yechiapostora yemubhaibheri. Maona, zvino isu takaona manheru apfuura kuti apo pakarongwa chechi yekatoriki kuti yakabuda ine chirayiro chenhema, vachitaura kuti ukagamuchira sakaramende dzvene zvichireva chirayiro chitsvene, ipapo wagamuchira Mweya Mutsvene. Ichocho hachisi Mweya Mutsvene, kangori kahwendeva kechingwa. Machechi echiprotestanti anokwazisana maoko voisa mazita avo mubhuku, ndizvo zvavanoti kuugamuchira. Zvino asi nzira chaiyo yokuugamuchira rwaive rwuri rubhabhatidzo rwemweya. Uye zvino chechi yekatorike yakauya nekatekazi, Luther aive nayo, chechi yemethodist inayo, maepiskopalian vanayo, vazhinji vamwe vacho vanayo katekazi. Tsika zhinji dzechechi yekatorike dzichiri dzakarembera pamachechi echiprotestanti, zvinoiumba iyo iri pamwe nayo maererano nebhaibheri. Asi hakuna kumbova nemunhu zvachose mumapeji ose ebhaibheri akambobvira abhabhatidzwa nemuzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Hapana kumbova nemunhu akabhabhatidzwa nemuzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene kusvikira pachechi yekatorike yepakutanga. Hazvimo mubhaibheri, hamuna zvachose kana munhu akagona kuwana kachidimbu imomo. Zvino ndiudze wondiratidza apo pane munhu mumwe chete akabhabhatidzwa achishandisa zita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Ndapota ndiratidzei. Ndakadzokorora uye ndikadzokorora uye ndikadzokorora uye ndikadzokorora uye ndikazvidzokorora izvi kwemakore 20 neanoraudzira zvino. Uye uku kukanganisa ichi chitendwa chekatorike, kwete murayiro webhaibheri. Zvino tichazviona kuti sei isu tichaenda kumubvunzo wako hama inodikanwa. Mutsvene Johani, ndinoreva Mateo 28:19. Zvakanaka, katidzokerei zvakare imi muchivhura mabhaibheri enyu pamwe chete neni kuti mugoverenga pamwe chete neni. Iyi ndiyo nzvimbo yazvakataurwa, nzvimbo imwe chete mubhaibheri yekuti Jesu haana here kutaura kuti mumuromo wezvapupu zviviri kana zvitatu shoko rose ngarisimbiswe? Ini ndinogona kukutorai mubhaibheri parakati Judas Iskarioti akaenda akazvisungirira. Zvino iwe enda unoita zvimwe chetezvo. Ndinogona kukuendesa apo Jesu akati apo Mwanakomana wemunhu izvo zvaaive pachake ari zvino kudenga achadzoka zvakare. Zvino akamira ipo pano panyika. Zvino ndokuti Mwanakomana wemunhu iko zvino ari kudenga uye akamira ipo pano panyika. Unofanira kuziva Mwari kuti uzive shoko rake iwe haukwanise. Ndosaka uchiti iro rinozvipikisa pachezvaro izvi zvinotenderedza musoro, nokuti Mwari vakati vakarinyora saizvozvo kuti vari vanze kune vakadzidza avo nevakadaro. Zvino regai vanhu vazvininipise paaritari, zvino Mwari vanozorizarura kwauri. Zvino herino gwaro Mateo 28:19 nzvimbo imwe chete mubhaibheri parakataura madunhurirwa aya, endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose kuvabhabhatidze muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene. Zvino nzira yamunobhabhatidzwa nayo ndeiyi, nemuzita raBaba nemuzita reMwanakomana uye nemuzita reMweya Mutsvene. Izvozvo hazvimborimo mumagwaro, asi zviri pano apa. Dzidzisai marudzi ose muvabhabhatidze muzita zvinotarisa kubhaibheri rako uye ugoona kuti iro rinoti here nemumazita kana kuti nemuzita. Zvino unoti zvino paanongo vashoma ichangopfuura mumusangano mumwe muchinda akati pane kupesana kuri mubhaibheri ndokuti ini ndinoshuvira kuti dai mazvitsanangura kwandiri sei Jesu akaudza vanhu kuti vabhabhatidzwe nomuzita rababa mwanakomana mweya mutsvene. Zvino Petro ndokutendeuka achibva avabhabhatidza nomuzita rajesu kristu muna mabasa 2:38 akati kana izvi zvisingapesane pachazvo handione kupesana. Ini ndakati nokungoda kwekuti hauna kumbotsvaga mwari nemazvo. Iye akati hama Branham ndine mutsauko here ndikabhabhatidzwa nenzira iyi kana nzira iyo? Chaizvoizvo zvinawo uye ndichazviratidza nebhaibheri. Kodai kodai Mozisi mwari vakaudza Mozisi uya kuno kugwenzi ndokuti Mozisi bvisa shangu dzako uri paivhu dzvene. Iye oti zvino ishe ndiri munhu anoremekedza shangu dzinoti netsei kubvisa saka ndichangobvisa ngowani yangu. Haana kumboti ngowani akati shangu. Zvino ndotaurwa nebhaibheri ndezvechokwadi. Zvino dai pano aya mazuva gumi uku kwaive kukwira kudenga. Zvino Jesu paakakwira kumusoro akarayira vadzidzi vake kuti vaende kunyika dzose vachidzidzisa ndudzi dzose vachivabhabhatidza nemuzita rababa mwanakomana nemweya mutsvene. Zvino mazuva gumi akatevera vakaenda kujerusarema ndokunomirira vari muimba yokumusoro kusvikira mweya mutsvene wauya. Zvino ipapo vakatanga kuparidza vachienda mberi vakati isu toita sei kuti tiponeswe. Petro akati tendeukai mumwe nemumwe wenyu mugobhabhatidzwa muzita rajesu kristu. Zvino akaenda kuimba kwaKoneriyo ndokuti tendeukai uye mugobhabhatidzwa muzita rajesu kristu. Zvino akaenda akawana vamwe vanhu vakanga vakatobhabhatidzwa kare ndokuti munofanirwa kubhabhatidzwa zvakare muzita rajesu kristu. Zvino akadzika zasi kusamaria. Zvino ndokuti vabhabhatidzei muzita rajesu kristu. Zvino hapana kana nguva imwe chete pakashandiswa madunhurirwa aya ane mumwe munhu hapana kana zvino ane kupesana apa imi munodaro kwete hapana kudaro ingobvunza mweya mutsvene zvino uye womutarisa achizvizarura kwauri zarura mwoyo wako. Zvino iwe usave nepfungwa yakatofanotonga kana ukadaro mwari havagoni kutaura newe asi ukasave nepfungwa yakafanotonga woti ini ndiri kutsvaga chokwadi chaicho. Hama Branham kana Jesu akaudza vadzidzi endai munoita izvi zvino vobva vaenda vonoita zvimwe zvinhu kuno uko zvakasiyana uye zvisinei mwari vozviropafadza nemose mubhaibheri. Zvino vakaita here zvavakaudzwa najesu kuti vasaite? Kana vakadaro havana kuteerera uye mwari havazomboremekedzi kusateerera. Kana vakadaro vaizoremekedza Eva vobva vamisa zvinhu zvose kubvira pakutanga. Kana mwari vakataura chimwe chinhu vanofanirwa kuchengetedza shoko ravo vanozvitonga. Saka zvaireva kuti kuda Petro aive akanganisa akati izvo ndizvo zvakataurwa nevaapostora. Mumwe muchinda akati ndizvo zvakataurwa nevaapostora ini ndichaita zvakataurwa najesu. Saka kana vaapostora vakaita zvavakaudzwa najesu kuti vasaite zvino zvonzii uye kana vaapostora vakanyora bhaibheri iri Pauro akanyora zvose izvi. Zvino Pauro ndiye akaita kuti vabhabhatidzwe zvezvakare. Zvino kana Pauro ari iye akanyora chikamu chikurusa chitestamende itsva iyi saka une bhaibheri remhandoi rakanyorwa rauri kuedza kuverenga. Zvino ngatingozviitai kuti zvive izvi nyatsobvunzai zvine musoro uye moona kuti shoko rinoti kudii. Zvino izvi ndezvekuti mudzidze kuti imi muzive shoko ramwari. Zvino kana Petro akabhabhatidza muzita rajesu kristu shure kwokunge Jesu amuudza kuti abhabhatidze nemuzita rababa mwanakomana mweya mutsvene akaita zvaipesana nezvakataurwa najesu ichokwadi here? Zvino panofanirwa kunge pane chimwe chinhu apa. Zvino ngatichionei uye tokumbira mweya mutsvene kuti atiratidze. Zvino nzvimbo yokutanga zvino ngatitorei rugwaro rwekutanga Mateo 28:19 endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose vabhabhatidze muzita rababa mwanakomana mweya mutsvene. Tarisa pasi mubhaibheri rako uye ugoona kana richiti nemumazita rababa neromwanakomana neromweya mutsvene. Rinodaro here? Kwete changamire. Rakati here nemuzita rababa nemuzita remwanakomana nemuzita remweya mutsvene? Iro rakati nemuzita. Ndizvozvo here? Saka zita raive rimwe. Ndizvozvo here? Zvino aida kuti vabhabhatidzwe nezita ripi? Zita rababa kana zita remwanakomana kana zita remweya mutsvene? Iye akati nemuzita. Saka chaizvoizvo hapana kana rimwe rawo rinova zita. Vangani vana baba vari muno? Tionei ruoko rwako. Ruoko rwako zvakanakai. Ndiani pakati penyu anonzi baba? Baba harisi zita, baba ringori dunurirwa. Ko, angani vana komana vari muno, chokwadi, rume wese, unurume wose, ivo, vana komana. Saka ndiani pakati penyu anonzi mwana komana. Harisi zita, idunurirwa. Handizvo here, harisi zita, idunurirwa. Zvino, ndiani pakati penyu anonzi munhu. Mune vanhu vangani vari muno, imi mose. Zvino ndiani wenyu anonzi munhu. Hakuna chinhu chakadaro. Ndizvo zvauri, mweya mutsvene, harisi zita, ndizvo zvauri. Ini ndiri munhu. Saka, kana baba, mwanakomana, kana mweya mutsvene, harisi zita, anongori madunurirwa matatu, anoenda kuzita rimwe chete. Zvino, nyatsoteererai. Ko, tarisai pano, tichatora izvi, semaitirwo ezvemwana. Kana iwe ukati, zvino, sokunge wanga uchiverenga bhuku renganho. Zvino, robva rati, John naMary, vakabva vagara vachifara nokusingaperi. Zvino iwe, ushushikana zvino, kuti ko, ndiani John naMary. Zvino, nzira bedzi, yokuziva kuti John naMary vaive ani, kudzokera zvakare, woverenga kubva kumavambo. Kwenyaya zvino, wopedza, yose, ndizvozvo here? Zvino kana Jesu akati pano, baba tidzai nemuzita rababa mwanakomana nemweya mutsvene. Zvino baba harisi zita, uye mwanakomana harisi zita, uye mweya mutsvene harisi zita. Chii, ndiani muchinda uyu? Isu tinoda kuziva kuti, ndiani wacho? Zvino, chinhu chakanakisisa chokuita, icho chitsauko chokupedzisira chaMateo, ndima yokupedzisira. Zvino, ngatidzokerei kuchitsauko 1 chaMateo, uye ndima dzokutanga. Tobva tatanga, toona kuti iye uyu, baba, mwanakomana, nemweya mutsvene ndiani? Zvino, ndinoda kuti izvi, kuitira vana vari apo, kuti ivo, vazvibatewo zvakare. Chinhu chokutanga, izvi, zvichakuswatanudzai, pane zvenyu, zvevana mwari vatatu mumwe, baba, mwanakomana, mweya mutsvene. Zvino, pokutanga, hapana nzvimbo imwe mubhaibheri, pakambotaurwa, zvevana mwari vatatu mumwe, kana, wapawana ndiratidzi, hakuna chinhu chakadaro, kukanganisa kwekatorike, zvino ime maprotestanti, munokotamira kwazviri. Cherechedzai, zvino, ichi chii, iri ndati, ichi ndiani, baba, ichi ndiani, mwanakomana. Uye, ichi ndiani, zvino, baba, ndi baba vani, mwanakomana, ndizvozvo here. Zvino, uyu ndi baba vaJesu, iwe, usazvisanganise zvino. Uyu pano, ndi baba, uyu, mwanakomana, uye uyu, mweya mutsvene, ndizvozvo here. Zvino, vanhu, vanozviisa, vanhu vatatu vakasiyana, vana mwari vatatu vakasiyana, unhu hutatu vakasiyana. Ndosaka muJudha asingagone kuzvinzwisisa. Zvakanaka, Mateo chitsauko 1 chinotanga nemazitateguru aJesu Kristu. Abrahama akabereka Isaka, Isaka akabereka Jakobho. Zvichingodaro chidzika zvakadaro kusvikira zvasvika pandima 18. Zvino kuberekwa kwaJesu Kristu ndezvinoizva zviri pano ndima 18. Zvino kuberekwa kwaJesu Kristu nditevere neBhaibheri rako. Kuberekwa kwemurume uyu Jesu Kristu kwaive kudai. Apo Maria mai vake vakati vanyengwa naJosefa vakaonekwa vane mimba ya Mwari Baba. Ndapaverika zvakanaka here? Ipo panoti kudii akawanikwa ane mwana wani? Ndafunga kuti mumwe munhu ati munhu uyu ndiye aive baba vake. Bhaibheri rakati munhu uyu ndiye aive baba vake. Vakaonekwa vane mimba yomweya mutsvene. Zvino imhando iye mwana wamunaye Jesu anoti pachena. Mwari vaive baba vake, ndizvozvo here? Mwari ndiye baba vake. Saka, mweya mutsvene, une nechokuita nazvo zvino. Kana Bhaibheri rakati mweya mutsvene, ndiye aive ari baba vake. Uye Jesu akati, Mwari ndiye aive baba vake. Zvino iwe woti, Mwari aive baba vake. Zvino, Bhaibheri rinotaura pano apo, kana pane vanhu vatatu, vaviri vakasiyana, Mwari vaisava nechokuita nazvo. Mweya mutsvene, ndiwo baba vake. Zvino ngativerengei pamberi. Zvishoma, Josefa murume wake, zvakanga ari munhu akarurama, asingade kumunyadzisa, asi akafunga, kumurega, chinyararire, asi tarira, acharangarira izvozvo, mutumwa washe, wakazviratidza kwaari, pakurota akati, Josefa mwanakomana waDhavhidhi, usatye, tora Maria mukadzi wako, nokuti icho, chakagamuchidzwa mukati make, ndechemweya mutsvene, kwete Mwari Baba, Mwari mweya mutsvene. Munoona kuti pfungwa yenyu, yevana Mwari vatatu, inozosvika kupi? Inoita kuti Jesu ave mwana wehupombwe. Zviro kwazvo, uku, ukanganisa, hapana gwaro raizvozvo. Zvino, unofanira kubvuma kuti, Mwari Baba naMwari Mweya Mutsvene, munhu mumwe chete, kana kuti Jesu aive navana baba vaviri vakasiyana. Ndizvozvo here? Ndizvozvo, ichokwadi. Bhaibheri rakati, Mweya Mutsvene, ndiwo waive baba vake. uye Bhaibheri rakati Mwari ndiye aive baba vake. Zvino baba vake ndevapi apa? Mweya mutsvene naMwari, mweya mumwe chete, vari chinhu chimwe chete. Izvozvo zvese zvakaitwa kuti zviitike. Zvakarehwa nomuprofita Nashe achiti mhandara ichava nemimba ichazvara mwana ivo uyu wacho, uye vachamutumidza zita rinoti Jesu, nokuti uchaponesa vanhu vake kubva muzvivi zvavo. Uye izvozvo zvose zvakaitwa kuti zvizadziswe, uye zita rake richadaidzwa Imanueri, ndokuti kana zvichishandurwa Mwari anesu. Zvino ndiani baba, mwanakomana nemweya mutsvene? Ko Petro akaita zvisirizvo here? Akaita zvaakaudzwa naJesu. Ndiwo madunhurirwa matatu. Ine ndiri mushumiri, uye ndiri baba, uye ndiri mufundisi. Ivo vanoriti idunhurirwa. Asi pane ose hapana riri zita rangu. Zita rangu rinonzi William Branham. Iye aive baba, iye aive mwanakomana, iye aive mweya mutsvene. Iwe ukaedza kuita vana Mwari vatatu, chamwari zvakacheyama kukanganisa. Pane nguva nhatu idzo vanotenda vana Mwari vatatu vakavhiringidza Mwari baba vaive mweya wakanga wakarembera pamusoro pevana veIsraeri uri mushongwe yemoto. Ndizvozvo here? Mwari vaive varipo. Zvino Mwari vakaitwa nyama vakagara pakati pedu. Ndizvo here? Ari mumwanakomana wake. Zvino ari kuzvideredza kusvikira auya mumwoyo memunhu kubudikidza nemweya mutsvene. Mwari akaita serura yemafiti matatu, kana rura yemafiti matatu. Hongu, mainji okutanga gumi nemaviri aive Mwari baba, mainji gumi nemaviri echipiri Mwari mwanakomana, Mwari mumwe chete. Mainji gumi nemaviri echitatu aive Mwari mweya mutsvene, Mwari mumwe cheteye. Jesu akati, imi munoti saka isu tine mweya mutsvene matiri? Ndizvozvo chaizvo. Asi Jesu akati, chinguvana chiduku zvino nyika haichazondioni zvakare, asi imi muchandiona, nokuti ini chisazita singwi, ndichange ndinemi kunyange mamuri kusvika kumagumo enyika. Ko mweya mutsvene uri kupi zvino? Handingakusiyei musina munyaradzi. Ndichadzoka zvakare ndova nemi. Ndizvozvo. Uri kuona? Hauna kuzvinzwisisa, shamwari. Ndimwari mumwe chete ari munguva nhatu, nguva yehubaba, humwanakomana nemweya mutsvene. Ndimwari mumwe chete. Zvino paakati endai munovabhabhatidza nemuzita raBaba, mwanakomana nemweya mutsvene, aive ari Jesu Kristu. Ndosaka akabhabhatidza muzita raJesu. Zvino tarisai, ngatitorei rubhabhatidzo pano. Pekutanga pakataurwa izvo rubhabhatidzo mutestamende itsva, aive Johani mubhabhatidzi. Ndizvozvo here? Ini ndichaisa izvi musoro kuno. Muri kuona? Unofanira kuswatanudza umwari hwako usati wagona kuswatanudza rubhabhatidzo. Ndiye Johani mubhabhatidzi, rubhabhatidzo rwekutanga. Kechipiri, apo pakataurwa nezverubhabhatidzo maive muna Mabasa 2:38, apo pavakabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu pachechi itsva. Nzvimbo yechipiri yaive mumba maKoneriyo, kana kwete geregerereiwo, paSamaria Mabasa 7:48-49. Zvino Mabasa 10:49 ndipo apo paakavabhabhatidza muimba yaKoneriyo. Zvino nguva yakatevera apo rubhabhatidzo rwakataurwa nezvarwo, zvino pachidaidzwa mazita kana madunhurirwa maive muna Mabasa 19:5. Zvino pavakabhabhatidzwa nezuva rePentecost, vakabhabhatidzwa Mabasa 2:38 muzita raJesu Kristu. Ndizvozvo here? Zvinyorei pasi muzozvitsvaka. Zvinotevere, Firipi akadzika zasi mazuva maviri aitevera, ndokutanga kuparidza kune maSamaria, uye ndokuparidza kwavari achipodza varwere. Zvino akave nemusangano mukuru zasi ikoko, uye ndokuvabhabhatidza nemuzita raIshe Jesu Kristu. Petro akadzikako akanoisa maoko ake pavari, vakagamuchira mweya mutsvene. Petro akaenda pamusoro pemba mazuva mashoma akatevera, ainge ane nzara achibva aona chiratidzo. Zvino Mwari vakamutuma kuimba yaKoneriyo. Zvino Petro achiri kutaura mashoko aya, mweya mutsvene wakawira pavari. Zvino vachibva vatanga kutaura nendimi, uye vachingoenderera sezvavakaita pakutanga. Petro akati havasati vatombobhabhatidzwa zvino, saka akavarayira munhu wese kuti abhabhatidzwe muzita raJesu Kristu. Munhu wese muBhaibheri akabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Pauro, ndinoreva vadzidzi vaJohani, havana kubhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Vakabhabhatidzwa mukutendeuka. Ngativhurei kuna vaKorinde vekutanga, ndinoreva ngativhurei kuna Mabasa chitsauko 19 vekanguvana, uye tingoverenga kweminiti kuti muone shamwari kuti hazvisi, hazvisi, ivo havazi gwaro, hapana parinozvipikisa pachezvaro. Tarisai apa Zino, zvakaitika. Kuti apo, Aporo achiri paKorinde, Pauro akagura nemativi enyika okumusoro kweEfeso akawana vamwe vadzidzi. Akati kwavari, makagamuchira mweya mutsvene kubvira pakutenda kwenyu. Vakati, kwete, hatina kutongoziva kuti mweya mutsvene uriko. Iye akati, ko, makababatidzwa norubabatidzo rupi? Oh, vakati, isu takababatidzwa. Ndokuti, sei, ndokuti, kuna Johani. Iye akati, Johani akangobabatidza chete kuti mugotendeuka. Akavaudza vanhu kuti vatende kuna iye auya. Ndokuti kuna iye Ishe Jesu Kristu. Vakati vazvinzwa izvozvo vakababatidzwazve muzita raJesu Kristu. Pauro akati aisa maoko ake pamusoro pavo, zvino mweya mutsvene wakauya pamusoro pavo. Zvino vakataura nendimi vakaprofita. Mutsvene Pauro mukuru, teererai. Ko, dai wakababatidzwa naJohani kubabatidza. Murume mumwe chete akababatidza Jesu Kristu. Murume mutsvene wokuti Jesu akati hapana kumbenge. Ane murume akazvarwa nemudzimai aive mukuru saJohani mubabatidzi. Ndiye mukuru wevaprofita vose. Akatungamirira Jesu kupinda mumvura, zvino ndokumubabatidza imomo muJorodhani chaimo. Hama, dai ndakababatidzwa naye ndanyatsonzwa zvakanaka pamusoro pazvo. Ndizvozvo here? Asi Pauro akatendeuka ndokuti izvozvo hazvichashanda zvino. Akati, munofanirwa kubabatidzwazve zvakare. Oh, isu takanudzwa hako Pauro. Isu takanudzwa naJohani chaimo murwizi Jorodhani. Akati, izvozvo hazvichashanda zvino. Munofanirwa kubabatidzwa zvakare. Sei? Ndokuti Johani akababatidza kusvikira pakutendeuka. Izvi ndezvekuregererwa kwezvivi, uye hapana rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pevanhu kusara kwezita raJesu Kristu. Zvino vakatozobabatidzwazve zvakare muzita raJesu Kristu. Zvino hapana nzvimbo imwe chete mubhaibheri kana munhoroondo yose pamakore mazana matanhatu epakutanga mushure mekufa kwemaapostora wekupedzisira apo pavakambobhabhatidza neimwe nzira kunze kwemuzita raJesu Kristu. Zvino enda unobvunza chero muprisita wechikatorike waungada. Wabvunzei kuti ndiani akashandura izvozvo mugoona kuti vanokuudzei. Torai katekazi mugoiverenga. Vanoti ichokwadi. Vamwe vechiprotestanti vachaponeswa nokuti vanokotamira kurubhabhatidzo rwedu. Vakarushandura. Vanoti vane simba nemvumo yekuzviita, uye imi munozvitenda. Izvo zvavanotaura, izvo zvavanokambira, izvozvo ndizvo zvinokotamirwa nechechi yechiprotestanti. Asi pamagwaro hazvimbori kana nekachidimbo hako kegwaro pazviri. Vakatozobhabhatidzwa zvakare muzita raJesu Kristu. Zvino teererai zvikurumidza zvino kuti isu tichipinda handidi kukubatai kwenguva refu pamibvunzo iyi. Tarisai, muzuva rakadzika Jesu achibva mugomo nekushandurwa nevadzidzi vake akati, ko, vanhu vanoti ndini ani, uye vanoti kudii? Vamwe vanoti imi muri Johani mubhabhatidzi, vamwe vanoti muri Eria, vamwe vanoti ndimi muprofita uya. Iye akati, asi imi munoti ndini ani? Zvino Petro akati, imi ndimi Kristu, mwanakomana waMwari mupenyu. Iye akati, wakaropafadzwa iwe Simoni, Simoni Bajona, tokuti nokuti nyama neropa hazvina kuzarura izvi kwauri. Hauna kumbozvidzidza mune imwe chechi, hauna kumbozvidzidza mune imwe seminari, asi baba vangu ndivo vazvizarura kwauri. Zvino pamusoro pedombo iri ndichavaka chechi yangu, uye masuo eGehena haagone kuikunda. Zvino chechi yekatorike inoti aive Petro aive nedombo ipapo, uye richiri pasi peguta reVatican. Zvino maive muJerusarema kana muPalestina? Zvino vakataura kuti iroro ndiro rave dombo racho. Chechi yechiprotestanti inoti pakange pari pana Petro pakavakirwa chechi. Kana zviri izvo, iyo yakadzokera kumashure pamazuva mashoma akatevera. Zvakanga zvisiri izvozvo. Chechi yakavakirwa pamusoro pechizaruro chekudenga chaMwari. Nyama neropa hazvina kuzarura izvi kwauri Petro, asi baba vangu vari kudenga vazvizarura kwauri. Zvino pamusoro pedombo iri chizaruro chemweya cheshoko raMwari, ndichavaka chechi yangu, uye masuo eGehena haagone kuikunda. Ndipo pandinoti ini, Luther, Methodist, uye chero zvauri, chero paPentecost kana chero chaungava, hazvina kana mutsauko wazvinoita. Kana chechi yaMwari yave kufambira mberi musimba rekufemera, ichaenderera mberi, uye kumberi nekumberi nekumberi. Uye hapana sangano rinogona kuimisa, hapana kana chinhu munyika chichaimisa. Pamusoro pedombo iri ndichavaka chechi yangu, uye masuo eGehena haagone kuikunda. Chokwadi chepamweya chakazarurwa. Zvinotarisai zvinotevera zvino. Iye anoti, zvino iwe ndiwe Simoni, ndichakupa nokuti aive nechokwadi chepamweya chakazarurwa. Ndokusaka aiziva mutsauko pakati pababa mwanakomana nemweya mutsvene uye nezita raIshe Jesu Kristu aive nechizaruro chemweya. Ndizvozvo zvamuri kunzwisisa manheru ano. Apo mweya mutsvene uri kuzvizarura kwatiri. Akati, iwe ndiwe Simoni, zvino ndichakupa makiyi eumambo hwekudenga. Zvino chero chipi chaunosunga pano panyika ndichachisunga kudenga. Chingava chii chauchasunungura pano panyika, ini ndichachisunungura kudenga. Ko, akazvitaura here? Mutsvene Mateu chitsauko 16, chingave chii chaunosunga panyika, ini ndichasunga kudenga. Chingava chii chauchasunungura panyika, ndichasunungura kudenga. Zvino ndichakupa makiyi eku chii umambo hwekudenga. Chii umambo hwekudenga? Mweya mutsvene Bhaibheri rakati umambo hwekudenga huri mamuri. Ndinoreva umambo hwaMwari, ndiregereireiwo umambo huri mamuri. Zvino akati vamwe vamire pano havachazoona rufu kusvikira vaona umambo hwaMwari huchiuya nesimba. Mumazuva mashoma akatevera paPentecost, maona vamwe vamire pano vari imomo, mumwe chetewo mutsve chinhu chaaitaura. Vamwe venyu vamire pano iye aive ashandurwa, ndokuti havakwanisi kuona rufu kusvikira vaona umambo hwaMwari huchiuya nesimba. Bhaibheri rakati umambo huri mamuri. Jesu paakamuka kubva kuvakafa, rangarirai parutivi pake aive aine makiyi erufu negehena, kwete makiyi eumambo aive apiwa kuchechi. Zvino Petro aive nemakiyi. Munotenda here kuti Jesu aizochengeta shoko rake? Kana asingadaro, hama, aive asiri Mwari. Ndizvozvo chete. Zvino akati Petro, ndichakupa makiyi eumambo nemamwe mashoko kumweya mutsvene. Chingave chii chaunosunga panyika? Ndichachisunga kudenga. Chitarisai kukanganisa kwavakaita kuenda kunze unoregerera zvivi nezvimwe zvakadaro. Kukanganisa kwakadii? Ngationei. Vakaisa makiyi paari. Zvino akaisa chiso chake chakananga kupenti kana chakananga kuJerusarema. Akarovererwa akafa, zuva rechitatu ndokumuka. Akaita mazuva makumi mana ari panyika pakati pevanhu ndokukwira kudenga. Akavaudza kuti vamirire kusvikira vaona umambo hwaMwari hwauya pamusoro pavo. Panguva iyi Baba vachadzoreredza umambo pavari huri muchinhano chepamweya. Ivo vakaenda kumusoro kuguta reJerusarema vakamirira kwemazuva gumi neusiku. Zvino pakarepo rubhabhatidzo rwemweya mutsvene, umambo hwaMwari hwakauya nesimba pamusoro pavo. Ndizvozvo here? Zvino tarisai, Petro asina kudzidza, akange asingagone kana kusaina zita rake papa hongu papa, akamira ari pakabhokisi kana chimwewo chinhu ndokutanga kuparidza. Iye akati, imi varume veJudhea nemi imi munogara muJerusarema, izvi ngazvizivikanwe kwamuri uye inzwai mashoko angu. Ava havana kudhakwa sekufunga kwenyu, tichiona kuti iawa yechitatu yezuva. Asi izvi ndizvo zviya zvakataurwa nemuprofita Joere, zvichaita kuti mumazuva okupedzisira Mwari vakataura, ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose, vanakomana venyu nevanasikana venyu vachaprofita. Zvino pane varandakadzi nevashandisikana vangu, ndichadurura mweya wangu uye vachaprofita. Ndicharatidza zvishamiso mumatenga kumusoro uye nepasi panyika, moto, shongwe dzemoto, shongwe dzeutsi. Akaenderera mberi achitaura nezvaDhavhidhi nezvimwe zvakadaro. Zvino vatsoropodzi ava pavakamira ipapo ndokuti, zvino varume hama, tingaitei kuti tiponeswe? Oh, chenjera Petro, une makiyi akarembera. Zvino ndizvozvo here? Ndiyo mharidzo yeevhangeri yokutanga. Jesu mumazuva mashoma zvisati zvaitika asati arovererwa akati, Petro, ndichakupa makiyi. Chingava chii chaunosunga? Ini ndichachisungawo. Chingave chii chauchasunungura? Ini ndichachisunungura. Zvino chingave chii chaunoita? Ndichachicherechedza kudenga. Kana ari munhu weshoko rake, achachengetedza shoko rake. Zvino heunoi amire pano, mweya mutsvene waive wadonha kekutanga kwawo. Zvino Petro ndokubvunzwa, toita sei kuti tiponeswe? Ngwarira uri kuisa kimu umambo kekutanga. Jesu akakuudza mazuva mashoma apfuura, mazuva gumi apfuura, akati, endai munobhabhatidza vanhu muzita raBaba, Mwanakomana nemweya mutsvene. Zvino iwe uchaita sei? Asika akakupa makiyi nokuti waive nechizaruro chepamweya, nokuti chechi yangu ichavakwa uye masuo egehena haagone kuikunda. Zvino torai zvitendwa nedzidziso dzenyu nezvimwe zvamungade, asi zvichakundika. Zvinonzwisa tsitsi, zvagara zvakadaro, asi simba raMwari mupenyu richafamba richienda mberi nemberi nokumberi. Munazienda nakuenda kunge kamutsara keredium inofambira mberi. Cherechedzai zvisina magumo. Petro, une makiyi. Chingave chii chaunoita pano? Mwari anofanira kuchicherechedza kudenga. Ndizvozvo here? Unoti kudii, Petro? Tingaite sei kuti tiponeswe? Petro akati, iwe usaende uchiti kazwa Maria hakuna chinhu chakadaro ita novena usauye uchikwazisana maoko zvino voisa zita rako mubhuku rechechi wovaita kuti vakusase tumvura tushoma pauri hakuna chinhu chakadaro idzidziso yekatorike inova iyo yave kutokotamirwa nechechi yechiprotestanti vahana kuti mese imeendai zvino Jesu akandiudza mazuva mashoma apfuura kuti mose imimi muende munobhabhatidzwa muzita rababa mwanakomana nemweya mutsvene kwete munhu aive nechizaruro chepamweya haaigona kutaura izvozvo akati tendeukai mumwe nemumwe wenyu zvino mugobhabhatidzwa muzita rajesu kristu kuti muregererwe zvivi zvenyu zvino muchagamuchira chipo chemweya mutsvene nokuti vimbiso ndeyenyu nekuvana venyu nekune avo vari kure uye kunyange nevose avo vachadanwa naishe mwari vedu ndizvozvo chaizvo zvino kiyi yakabva yapinda mukati ndokukiya kukakiya kudenga ndicho chikonzero pauro akati kune vadzidzi vajohani munofanirwa kubhabhatidzwazve zvakare muzita rajesu kristu kuti mugamuchire rubhabhatidzo rwemweya mutsvene wanga usingauzive kumashure zvino wave kuuziva zvino zvakanaka zvave kwauri ndicho chokwadi asi uyo anotenda muna vana mwari vatatu rubhabhatidzo rwemuutatu hazvina kumbogara zvagamuchirwa muchechi testamende itsva kusara bedzi kwemuchechi yekatorike zvino chechi yeprotestanti inokotamira kwazviri tarisai vanhu vazhinji vanogona kusakufarira nokuda kwaizvozvo asi hama unofanira kuita sarudzo yako zvino iwe unoti hama Branham ndakabhabhatidzwa muzita rababa mwanakomana nemweya mutsvene ndine rubhabhatidzo rwemweya mutsvene ini handipokani shoko rako handina chikonzero zvachose chokuti ndipokane shoko rako ndinoritenda ndinotenda kuti mwari vakavapa mweya mutsvene kumusoro uko ivo vasati vabhabhatidzwa zvachose asi petro paakavaudza zvokuita vakaenda vakanozviita ndizvozvo chaizvo iko zvino wave kuziva zvokuita ndizvozvo chaizvo zvino kana ukaramba kufamba muchiedza kana chiedza chaunzwa unoenda kurima ndizvozvo amen zvakanaka ndiregerereiwo handidi kukumbira ruregerero pakuti ndadanidzira ngazvive saizvozvo kushoko ramwari kwete changamire ini ndichadanidzira amen zvakare ndizvozvo chaizvo hongu changamire kosei kubhabhatidza nezita rajesu kristu hama Branham sei muchidaro ane kuti baba mwanakomana mweya mutsvene nokuti bhaibheri rinodzidzisa izvozvo zvajeka here sei muchigeza tsoka hama Branham nokuti bhaibheri rinozvidzidzisa ini ndinotenda mune evhangeri yakazara zvakanaka zvino ko nderwupi rubhabhatidzo rwenhema rwamakataura nezvarwo ndizvozvo ndirwo chairwo hapana kumwe verenga zvakare mutestamende ugoona pokuti munhu mumwe zvino kune mivanhu vanodikanwa handizi kurwadzisa manzwiro enyu handidi kudaro ndinokukumbirai kuti muzvininipise uye murege tarisai pane chinhu ichi kuchiso zvinomoona kuti chinoratidzika sei chitarisei sezvazviri mubhaibheri kwete muchechi mako kana chimwe chinhu choupenzi chinhu chakapusa icho mumwe munhu chaakangofungawo mumusoro make asi tarisa pashoko ramwari chokwadi imi munofunga here kuti mwari samasimba vangandipe shumiro yavainayo pano yakadai ine zviratidzo zvepamweya uye nezvinhu zvisati zvamboonekwa kubvira mutestamende itsva zvino ondisiya ndichifamba mukukanganisa saizvozvo chokwadi hazvibviri uye hama kana ndadzoka kubva mhiri kwemakungwa ini ndiri kuisa nguva yangu zhinji kwete pane kupodza kwamwari neminana asi mukuparidza shoko ramwari ndizvozvo chaizvo chokwadi zvino ngationei ko chechi ino inodzidzisa here kuti unofanira kutaura nendimi kuti ugamuchire mweya mutsvene kwete changamiri kwete hatidaro kutaura nendimi chipo chemweya mutsvene munoona kwete mweya mutsvene ichi chipo muti uyu unobereka michero ine mhando pfumbamwe ndizvozvo here kana ukatarisa muti wemuapurosi uine maapurosi iwe unoti muti wemuapurosi ukatarisa muti une mapeya unoti muti wemapeya hazvina basa kuti une gwati rimuonde pauri uye une mapeya pauri upenyu huri mauri ndehupi upenyu hwawo upenyu hwemuti hwemapeya ndizvozvo here zvino muti wamwari uyu unobereka michero mipfumbamwe yemweya ndizvozvo here zvakanaka yose yakasiyana ndokuti mumwe akapiwa kudzidzi ruzivo uchenjeri kunzwisisa uye kutaura nendimi kududzira ndimi zvipo zvipfumbamwe zvakasiyana zvomweya zvinokura pamuti wamwari uyu ndizvozvo here saka zvino kungotaura nendimi handiwo wega pane mimwe imomowo zvakare zvino unogona kutaura nendimi asi usati wava nemweya mutsvene zvino ingorangarirai izvozvo ini ndakange ndiri chaipo ndakaona varoi nen'anga vachiuya vachitaura nendimi uye havana kana mweya mutsvene munoziva ndakavaona vachiuya vachidanidzira uye vachichirika asi havana mweya mutsvene. Ndakambomira ndiri mumutambo wechibage pano nguva pfupi yapfuura kunze pamwe panzvimbo duku kumusoro kwobva kuDouglas, Arizona. Kumusoro uko ndakaona mutambo uyu wechibage uko pavanenge vainawo kumusoro uko, uye zvokuti n'anga iya yakauya ikoko ndokungoenderera mberi nokuita zvakaipa kwazvo nezvimwe zvose, ndokuenderera zvino ndokukanda mavhu pamusoro pake ipapo. Izvozvo hazvaireva kuti akaponeswa. Murume wacho aive ari n'anga. Ndakamira muIndia, muAfrica, uye ndikaona n'anga dzichiuya kuzondipikisa saizvozvo nokushopera kwavo, uye vachitonwa ropa kubva mudehenya remunhu. Ndizvo chaizvo unotofanirwa kuziva zvauri kutaura pamusoro pazvo kana watarisana nazvo. Asi ndakaona simba raMwari samasimba richisunga murume iyeye kusvikira asisakwanise kufamba. Saka zvino maziso ake aive sekunge girazi saizvozvo. Zvino vachibva vamutakura hongu changamire. Hama, Mwari ndewe mazviro kwazvo, ndizvozvo chaizvo. Asi Mwari mweya haangoperera bedzi mukutaura nendimi kana izvo kana zvimwewo. Indinoti chero munhu ari, ndiro dambudziko riri muchechi pano. Munoona imi, Pentekosti yakabva yapengereka pane chinhu chimwe chete ichocho. Vakadzika kune vanhu pane kuti vaise maoko pavari ivo vachigamuchira mweya mutsvene. Ivo vanovaisa paaritari votanga kuvarova pamusana vachidanidzira, zvitaure. Zvino voramba vachingodzokorora kutaura shoko rimwe kusvikira vazungaira. Uye kwete ndimi, kana munhu wechokwadi wemweya mutsvene akaberekwa nemweya waMwari anorarama upenyu hweumwari. Vamwe varume vacho vairarama upenyu hwakaipa kwazvo, uye imi munozviziva. Uye zvibereko zvavo zvakaratidza kuti havazi. Jesu akati nezvibereko zvavo muchavaziva. Zvino zvibereko zvemweya hazvizi kutaura nendimi, ichocho chipo chemweya. Petro haana kumboti tendeukai uye mugobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu muchagamuchira mweya mutsvene. Iye akati muchagamuchira chipo chemweya mutsvene. Zvino pavakanzwa ndimi idzodzi uye nevanhu vachitaura, chimwe chezvipo zvemweya mutsvene chavakagamuchira. Ameni. Zvakanaka, ndinofanirwa kukurumidza. Ndine vanakomana vaviri, mumwe ane maviri uye mumwe mashanu. Zvino vakasaswa, zvino vanofanira here kubhabhatidzwa nokunyudzwa? Saka zvino hanzvadzi kana hama, ungave uri ani, izvozvo zviri kwauri. Ini ndine musikana mudiki, mukomana wangu mudiki Billy Paul aive nemakore 16 okuberekwa. Zvino ndakamubhabhatidza muzita reJesu ipo pano. Musikana wangu muduku aive nemakore masere, iye akauya kwandiri ndokugara pagumbo rangu achibva ati, baba, ini ndinoda kutenda pana Ishe Jesu Kristu uye ndinoda kubhabhatidzwa. Zvino ndakabhabhatidza kasikana kacho kane makore masere. Pose kana vaduku ava vachida kubhabhatidzwa, vabhabhatidzei? Kana vasina, handiti kana vari, ingoendai mberi, izvozvo zviri kwamuri. Chero izvo zvakataurwa naShe. Ko, ndeavo chete here vane rubhabhatidzo rwemweya mutsvene vachapinda mukubvutwa kwechechi, kana kuti vose vatendi vachaziviswa? Hatina, isu hatina nguva yekutsigira izvozvo. Asi hama, mwenga wemweya mutsvene bedzi ndiwo uchapinda mukubvutwa. Maona Bhaibheri, vamwe havazoraswi. Tarisai, ndiani achatonga nyika? Vatsvene. Dhanieri akati ndakamuona achiuya kumukweguru panguva. Zvino akauya nezviuru gumi zvakapetwa nezviuru gumi zvevatsvene vake. Ndizvozvo here kubvutwa? Chechi yainge yatoenda. Zvino vanouya zasi zvino kutongwa kuchibva kwagadzirirwa. Zvino mabhuku akavhurwa. Ndizvozvo here? Zvino rimwe bhuku rakavhurwa raive bhuku roupenyu. Mutendi akacheneswa aive asina kugamuchira mweya mutsvene. Haana here Jesu kudzidzisa kuti mhandara gumi dzakaenda kunosangana nechikomba? Zvino vashanu vavo kana kuti vose vakanga vari mhandara dzakachena tsvene, zvino ivo ava vakaenda kunorara vasina kuwana mweya mutsvene. Zvino ava vaive vowana mweya mutsvene uye vaive nemafuta murambi ravo. Zvino pakauya chikomba, inzwi rakauya richidanidzira. Ivo vakati, oh, ngatichiendai mukati tipeiwo mamwe emafuta enyu. Iye akati, endai kune avo vanotenga namatai awanei zvino. Asi havana kukwanisa. Zvino apo vaive vaenda, mhandara dzakaenda kumabiko emuchato. Zvino ivo vachibva vakandirwa kurima rekunze kunze, uko kwavaichema nokuungudza nekugedhageda kwemeno. Ko, zvakazarurwa haina here usiku hwapfuura muchitsauko 12 usiku hwemarumwezuro kudzidzisa kuti chikara chitsvuku chakasvipa mvura kubva mumuromo macho chichiita hondo nevakange vasara vembeu yemudzimai avo vaive nokutenda muna Mwari uye vakachengeta mirayiro yaJesu Kristu? Kune vemadzimai kana mukaisa patani pasi unenge uri mucheka wakanaka mucheka mumwechete mariri asi munotora sezvizvi moisa patani yenyu nenzira yamuchazocheka nayo zvino obva maicheka izvozvo zviri kwauri asi munotora micheka yamunenge macheka kuti mugadzire hanzu yenyu kubva pairi zvinosara zvavo zvinozoshandiswa iyo mucheka wakangonaka semimwe yose asi nokusanangura unozosarudza izvozvo handizvo here wese wasara waro ungori mutsvene uye wakangonaka uye uchingodhura serimwe rose asi iyo yanga iri sarudzo yako zvino mwari akavimbisa kuti isu tiri kuenda mukubvutwa nokusanangurwa uye bhaibheri rakati zvino vamwe vose vakasara vakafa havana kuzorarama kwechiuru chemakore ndizvozvo here vakabedzi iwe hauzoraswe asi mwenga wakazadzwa nemweya mutsvene uchaenda mukubvutwa vamwe vose vakasara vachapinda nomukutongwa apo vainge vasina kana uchifanirwa kubhabhatidzwa muzita rajesu kwosei jesu akati muna Mateo 28 bhabhatidzwai muzita rababa vanakomana mweya mutsvene ndizvo zvandangobva mukutsanangura izvozvo zvakanaka mave kuneta here ndinoziva kuti mave kudaro asika mwari havana here ruremekedzo pamusoro perubhabhatidzo rwababa mwanakomana nemweya mutsvene hakuna vanhu here vari kubhabhatidzwa muzita mumazita aya vakagamuchira mweya mutsvene ko jesu akauya here kuzobwenyisa baba ko rubhabhatidzo urwu harungacherechedzwawo here hongu jesu akauya kuzobwenyisa baba tarisai muna mutsvene johani chitsauko 14 ndave kuda kuto ndine kana mukangomirira kwemimwe inenge mitatu tinobva taipedza ndinotenda tarisai zvino tozowana mimwe mitsva mangwana zvino nokuti ndichatowana mimwe ichadzoka kubva mumanheru ano ndinotenda cherechedzai iyi ichechi zvakadaro iyi isu tiri kuenda mberi onai jesu akauya kuzoratidza baba tarisai pakutanga mwari akagadzira munhu nomufananidzo wake pachake ndizvozvo here zvino mwari chii mweya mutsvene johani chitsauko 4 jesu achitaura nomudzimai patsime akati mwari mweya uye vanomunamata vanofanirwa kumunamata mumweya nomuzvokwadi ndizvozvo here kana mwari vakagadzira munhu nomufananidzo wavo pachavo zvino munhu wemhandoi wavakagadzira ipapo munhu wemweya muna Genesis 2 paive pasina munhu anorima ivhu zvino mwari vakagadzira munhu kubva muguruva renyika kwete mumufananidzo wavo asi mumufananidzo weupenyu hwemhuka zvino vakaisa mweya wemunhu mune munhu wemhuka uyu pano zvino akave mweya unorarama zvino ndiwo mutsauko pakati pemunhu nemhuka mhuka haigadzire motokari haiite zvinhu zvekuti zvibatsire kurarama kwayo nezvimwe zvakadaro iyo imhuka chikara chisingatauri haina munhu wemukati haigone kuverenga kana kunyora haigone kutaura kana kubuditsa mazwi ingori chikara chisingatauri asi munhu munyama ari sechikara asi ane mweya wamwari maari unomuita kuti agare nokusingaperi zvino anogona kugadzira onai zvaanogona kuita iye ari potse pakuenzana namwari nokuti iye mwanakomana wamwari nyangwe ari muchinhanho chake chokuwa iye anoshamisa mutarise maona ndizvozvo chaizvo zvino pakava munhu munyama zvino dai mwari vakatuma mumwe munhu pasi asiri ivo pachavo vainge vasina nduramo nzira bedzi mwari yavaigona kuzviita zvine nduramo vaive kutotora nzvimbo yacho yemunhu pachavo kototi ndaita kuti hama nevhu vafire mudzimai uyu pano kototi ndaita kuti mudzimai uyu afire mudzimai uyu pano dai zvainge zviri zvokuti ndinenge ndichikutonga ini handaiva nenduramo uye ndodaro kana ndikatemera rufu uye ndichida kuti urarame ndinofanirwa kutora nzvimbo yako kuti ndikuraramise zvino ipapo mwari uyo aive mumufananidzo wemweya asina mufananidzo waro bhaibheri rakati mwari haana chimiro zvakanaka saka mwari vakazotora chimiro zvino vakafungatira mhandara ndokusika mairi chizenga cheropa pasina kusangana kwepabonde kana chimwewo chinhu chokuita nezvazvo zvino vachibva vasika chizenga cheropa icho chakazoumbika kuve mwanakomana wamwari zvino mwari vakadzika pasi vakagara mune mwanakomana wavo Kristu Jesu vachimuita mwari panyika apo mutsvene Johani Thomas akati ishe tiratidzei baba zvino zvigoteringana iye akati ini ndagara nemi kwenguva ndefu asi imi hamundizive iye akati ko mutaurirei imi tiratidzei baba handiti akati kana muchindiona munoona baba ini nababa vangu tiri mumwe baba vangu vanogara mandiri Mumwe mudzimai pano nguva shoma yapfuura ndaitaura ipapo ndokusveutuka akati, oh hama Branham, ndokuti ndinoziva zvamunoreva. Ivo vamwe chokwadi, vamwe ndokuti imi nomudzimai wenyu muri vamwe zvakare, ndiyo mhando yehumwe hwavari. Ini ndikati, ruregerero. Ndikati, havazi. Ndikati, uri kundiona here? Ndokuti chokwadi. Ndikati, uri kuona here mudzimai wangu? Ndokuti kwete. Ini ndikati, apoka. Zvino ava vari mune imwe mhando yehumwe hwakasiyana nezvandiri ini nemudzimai wangu. Maona, ndakati ndizvozvo chaizvo. Jesu akati, imi hamugoni kundiona musina kuona baba. Zviro kwazvo hazviite chikamu chechipiri cherura yemafiti matatu, rura imwe chete. Ndimwari Jesu Kristu akange ari Mwari kana kuti munyengeri mukurusa ati ambova panyika. Teererai, mumwe mudzimai akati kwandiri nguva shoma yapfuura akati, ndichakuratidzai mudzimai weChristian Science. Zvino shamwari muChristian Science iyi vanokuremekedza kwekanguvana. Unoona, ivo vakati, ini ndichakuratidza kuti hapana zvaaive asi aive munhu. Ndokuti unonyanyisa kudada naJesu. Ini ndikati, kana ndikadada zuva neusiku ini handimbokwanisa kumupa zvinoenderana naye. Ini ndikati, ndosaka handiti Isaya akaedza kumutumidza zita, ndokuti iye anoshamisa, gurukota, uchinda werugare, Mwari wemasimba, baba vokusingaperi. Zvose izvozvo ndiye Alfa Omega, mavambo nemagumo, mudzi nebukira raDhavhidhi, nyeredzi yemangwanani uye inopenya, Baba Mwanakomana nemweya mutsvene. Maari munogara uzaro hweumwari mumutumbi. Bhaibheri rakadaro, uzaro hwaMwari hwaive maari. Mudzimai akati, ndichakuudzai apo paakaenda kunonamatira Razaro kuti amutse Razaro, ndokuti ndichakuratidzai kuti aingovewo munhu. Ini ndikati, ngationei muchizviita. Ini ndokuti Bhaibheri rakati akachema. Zvino zvinoratidza kuti aive munhu aigona kuchema. Ini ndikati, chokwadi, aive ari mwanakomana aive achichema. Iye aive Mwari munhu, aive ari munhu ari muutatu sezvandakaita ini iwe zvauri. Isu tiri munhu wemukati, mutumbi nemweya. Iye aiva Baba Mwanakomana nemweya mutsvene, muhumwari hwaMwari. Ndizvo iye zvaaive, aive Mwari pachake. Ko aigone sei kuita chimwe chinhu ipapo apo vana vake pachake vachichemera ropa rake? Dai chaive chimwewo chinhu, vakange vari vana vake pachake vachichemera ropa rake, ndosaka akavachemera. Ko munhu aizodini uye vana vake pachake vachichemera ropa rake? Ko aizonzwa sei aigona kuvatonga zvokuvaendesa kugehena zvachose kana kupa upenyu hwake? Aive ari Mwari achipa upenyu hwake kuitira vana vake. Mwari aigara maari, ndizvo zvaaive ari. Mudzimai uyu akati, tarisai, ndokuti ufundisi Branham ndichakuratidzai paya paakachema zvakaratidza kuti aive munhu. Ini ndikati, mudzimai, aive munhu paaive achinamata kana paaichema? Ndizvozvo chaizvo, aive munhu paaichema. Asi paakazoswatanudza kamutumbi kake kasina simba zvino, ndokuti kune murume aive afa kwemazuva mana, Razaro muka! Zvino murume aive nemazuva mana afa uye aora makonye emunyama ave kutakanya takanya mukati make. Kuora kwakaziva tenzi vako uye mweya ukaziva musiki wawo. Zvino munhu aive afa kwemazuva mana akamira netsoka dzake akararama zvakare. Uyu akange apfuura munhu, aive ari munhu apo paakadzika kubva mugomo usiku huya aine nzara achitarisa-tarisa mumuti achitsvaga chokudya. Aive ari munhu aive achitsvaga chimwe chinhu chokudya mumuti wemuonde. Asi paakatora mabhisikiti mashanu nezvidimbu zviviri zvehove ndokupa chokudya kuvanhu zviuru zvishanu, uye aive apfuura munhu, akange ari Mwari imomo. Iye musiki mumwe chete aigona kutora hove yakabikwa oimedura, uye yoramba iri hove yakabikwa, ndokutora chingwa chakabikwa ndokuchimedura imhando yeatomu yaakaregedzera. Hareruya! Aive ari Mwari musiki wemaatomu nezvinhu zvose, akange apfuura munhu. Aive ari munhu aive ari muigwa usiku huya apedza kuparidza zuva rose nokupodza varwere, hanyatsoneta kusvikira zviuru gumi zvemadhimoni emugungwa akapika kuti aizomunyudza iko kaigwa kaduku kunze uko kaave kutomuka-tomuka kunge chivharo chebhodhoro. Mafungu makuru ave kufufuma kubva panzvimbo nenzvimbo, uye iye arere akanyatsoneta zvokuti mafungu hahana kumumutsa. Madhimoni aive oomba achiti, tave kumutora zvino arere. Asi paakamuka ndokumuka ipapo aive munhu, aive akaneta kwazvo. Asi paakasa tsoka yake pamusoro peigwa ndokutarisa kunze achiti, rugare, nyarara, zvino mhepo nemafungu zvichibva zvamuteerera, akange apfuura kuve munhu. akange ave mwari musiki iye akasika matenga ndosaka maapostola akati munhu wemhando iyi uyu wekuti kunyange mhepo nemafungu zvinomuteerera akange adarika munhu aive ari mwari aive munhu apo paakarovererwa pamuchinjikwa sechipiriso kuti chibvise zvivi aive ari munhu paaive nezvipikiri zvakarovererwa muruoko rwake aive ari munhu paaive neminzwa yakaiswa pamusoro pake aive ari munhu aine mate ekunyombwa akasvipirwa nemasoja aive ari munhu apo paakakuvadzwa ndokuiswa mavanga uye ndokuiswa maronda aive ari munhu aive ari munhu apo paakachema mwari wangu ko imi mandisiyireiko aive ari munhu achichemera rubatsiro asi mangwanani eEster apo zvisimbiso zverufu pazvakapamurwa uko kubwiro aive apfuura munhu akaratidza kuti aive mwari kurarama akandida kufa akandiponesa kuvigwa akatakura zvivi zvangu kuresa kumuka akaruramisa pachena nokusingaperi rimwe zuva ari kuuya oh zuva rakabwinyiswa oh pakati pematombo aitsemuka nematenga aive oita matema muponesi wangu akakotamisa musoro wake ndokufa kuzaruka kwechidzitiro kwakazarura nzira yekumifaro yedenga nezuva risingaperi ndosaka Edi Peronet akadanidzira nesimba rumbidzai Mose simba rezita raJesu regai ngirozi dziwe chozvambarara unzai korona yehumambo mumugadze ishe wavose ndiye uya munhu mukuru ishe Jesu aive Jehovha Mwari akaputirwa munyama Bhaibheri rakati chingave chipi chaunoita mushoko kana mubasa ita zvose nemuzita rake Bhaibheri rakati mhuri yose yekudenga inonzi Jesu uye mhuri yose yepanyika inonzi Jesu ngatinamatei muzita rake torarama muzita rake todzidzisa muzita rake tigofa muzita rake tigovigwa muzita rake tigobhabhatidzwa muzita rake tigomutswa muzita rake tigoenda kudenga muzita rake ndiro zita rake uye mwenga wake unonzi mai Jesu richatora vanhu kubva kuvahedheni nokuda kwezita rake zvino ini handizi muwandinesi kwete changamiri imi vanhu vanotenda vana mwari vatatu mumwe disai izvozvo pamuri ini handizi muwandinesi kwete changamiri handizi muwandinesi kana wevanotenda vana mwari vatatu mumwe ini ndinotenda zvinotaurwa nebhaibheri ndizvozvo chaizvo amen ndagarisa ane mumwe chete vanga uri chii ndazvibuditsa here kana kuti regai tione wange uri chii oh hongu ndizvozvo pamusoro kuti baba aive sei muna kristu aive munhu aive mwari munhu ko vechechi yependekosti havabhabhatidze here nemuzita rababa mwanakomana nemweya mutsvene vamwe vavo kana munhu akafa asina rubhabhatidzo rwemweya mutsvene anenge arasika here kwete changamiri kana ari mutendi achauya murumuko rumuko rwechipiri aine rubhabhatidzo anoenda murumuko rwekutanga zvino iwe unofanirwa kutenga watotora shoko rangu kana zvisiri kugutsa zvino iwe ingondibvunza ndichakupa gwaro nokuti ndiri kuedza kutora iyi miviri kana mitatu zvepano zvadaro tobva tapedza hama Bill ko bhaibheri rine zvarinotaura here pamusoro pezvokubheja hongu rinodaro asi iye zvino handigone kuparangarira zvino ndinoziva kuti masoja akakanda mijenya pamusoro pehanzu dzake uye nezvimwe zvakadaro asi handisi kugona kuzvitaura mungatsanangurawo here vakorinde vokutanga 1529 ndiwanirewo imomo kana mukakwanisa hama nevhu vakorinde vokutanga 1529 tichaiwana zvino pamwe mangwana ndinogona kuti ndikuwanire iwoyo zvakare seuyu mavara aya kuti anoperengerwa sei Icarius Philidei kana muchizvida ndizivisei ko chiprofita chaEzekieri 38 na39 chichazadzikiswa here kubvutwa kusati kwaitika handifunge kudaro ndinofunga kuti chinhu chiri kutevera chatakatarisira kubvutwa kwechechi zvino ndipo paya apo Gog naMagog vanodzika zasi mauto eRussia vanouya pa tarisai vaBohanan vaimbove superintendent vano papublic service company murume wechikristu akaisvonaka zvino akataura neni rimwe zuva ndokuti Billy ndakaedza kuverenga uye ndakaedza kukumbira mufundisi wangu kuti atsanongure zvakazarurwa ndokuti takasvika ikoko zvino tikazvikanyanisa zvose ndokuti Johani anogona kunge akadya chimwe chinhu usiku ihwohwo zvino akave nechiroto ini ndikati vaBohanan munonyadzisa ndikati iwo vakati saka hapana anogona kurinzwisisa ini ndakati kwete hakuna munhu wenyama asi mweya mutsvene unogona kurizarura iwo vakati zvino harisa kuno Bhili vakati mwenga waive wakamira pagomo resinai zvino apa aive nemvura yakashipwa kubva mumuromo wechikara kuti chiite hondo hondo nemwenga zvino mwenga waive kudenga panguva imwe cheteyo zvifungisise ini ndakati wabuhanoni chinhu bedzi chamunacho mune zvinhu zvitatu zvakasiyana zvamakasanganisa muchizviti mwenga imi muri kudaidza vaya vane zviuru zvine zana namakumi mana nezvina avo vakamira negwayana pagomo risinai mwenga vaive vasiri muri kudana uyo akasvipa mvura kubva mumuromo make kuti aite hondoni vakasara vembeu yemudzimai vakanga vasiri mwenga ndeavo vaive vasara mwenga waive kudenga vane zviuru zvine zana namakumi mana nezvina ikoko uye nemukristuwo hake achienda pano achipinda nemukutambudzwa uye ndizvozvo verengai hama zvino kana mave naro kana zvisina kudaro ko vachagoita seiko avo vanobhabhatidzirwa vakafa kana vakafa vasingatongomutswi vakagobhabhatidzirweiko ivo vakafa zvino zvino hama ane vanhu vamwe vamwe vanotenda izvozvo ndivo vanobhabhatidzira vafi ndivo mamomoni uye takambopinda mumatemberi avo nguva zhinji ivo vanhu vakanaka zvikuru zvino unogona kunge uri mumomoni zvino handiedza wadzisa manzwiro ako asi shamwari yangu inodikanwa iwe haugone kubhabhatidzirwa baba vako ndicho chiitiko chavaifanirwa kunge vakaita vakarerekera muti ndiko kwaunodonhera pauro achitaura pano aitaura pamusoro peakafa jesu kristu kana vakafa vasingamuki sei muchibhabhatidzwa muzita rajesu kristu zvino kana vakafa vasingamuki munoona here zvandinoreva saka muri iye akati ngatidyei nokunwa uye tigofara nokuti mangwana tichafa kana vakafa vasingazomuki asi anoenderera mberi achigwinyisa mwari nokuda kwerumuko rwevakafa zvino isu tinobhabhatidzwa kuna jesu kristu murufu rwake kuvigwa uye nokumuka ndosaka isu tibhabhatidzwa kune akafa zvakanaka ndinotenda zvino uyu ndemumwewozve mushure meuyu hama bill ndapota ndiudzeiwo kuti ndingawanisei rubhabhatidzo rwemweya mutsvene zvinoitwa nemunamato upenyu hwakazvipira kuugamuchira sezvatinoita kupodzwa ndinoziva zvazviri kuve nekutenda kwekupodzwa apo makandinamatira pano munonamatira muchiisa maoko pamusoro here kuitira rubhabhatidzo rwemweya mutsvene ini ndakabhabhatidzwa nemuzita rababa vanakomana nemweya mutsvene ndapota ndiudzei kana ndichifanira kubhabhatidzwa zvakare nemuzita rajesu sekutaura kwamakaita nguva shoma yapfuura zvino shamwari yangu mukristu inodikanwa ini handisi kukuudza zvokuita ndiri kungoisa gwaro pasi zvino unozivei kuti mweya mutsvene unogona kutouya iko zvino tiri kutotaura mweya mutsvene chipo chamwari maona iwo chipo chamwari chinogona kuuya tichitotaura zvino ndinokuudza kana vanhu vakadzidziswa zvakanaka vamwe venyu imi vekare vari pano regai ndikubvunzei chimwe chinhu imi vekare vagara vari mutabhanakeri tarisai pandinenge ndichibhabhatidza vanhu uye imi vashumiri motora izvi semuenzaniso ini ndakadzidzisa vanhu ivavo kusvikira vakave noupenyu ihwohwo vakacheneswa vasati vaenda kumvura uye ndakavaita kuti vatende kuti mwari vakasungirwa kuti vachengetedze vimbiso yavo vachingobva chete mukubhabhatidzwa muzita rajesu kristu mweya mutsvene waive uripo ipapo kuti vaugamuchire zvino pavaibuda mumvura vaibva vagamuchira mweya mutsvene ndizvo chaizvo kana iwe ukangu vafudzi dzidzisai makwai enyu vatorei movaisa mubhaibheri umo bvai pane bhuku rakare rezvinyorwa zveimwewo chechi zvino modzika muno mubhaibheri umo mwari vakadzidzisa uye hamuzove nematambudziko iwayo hongu kuisa maoko pamusoro ndiwo magamuchiriro atinogona kuita mweya mutsvene nomumwe munhu akazodzwa achiisa maoko hama bill zviri here kunze kweurongwa kuti mumwe munhu asimuke opa mashoko nendimi panguva iyo muparidzi paanenge achigovera kubva mushoko munhu uyu ane mibvunzo mitatu pano zvino mumwe wacho ndeuyu zvakare zviri kunze kweurongwa here kuita zvimwe chetezvo kana yave nguva yekudanirwa kuaritari kuchiitwa wetatu wechitatu zvakare zviri kunze kweurongwa here kuti mumwe munhu asimuke muchechi zvino wotsiura mushumiri pane chimwe chinhu chaanenge ataura kana kuita mukati meshumiro uye iye ari seri kwetafura yakayereswa zvinhu zvose izvi zvakamboitwa patabhanakeri kakawanda zvino regai ndiende pane uyu nokukurumidza zvino izvi zviri kutaurwa pamusoro pechechi zvino ini zvino kune imi vayeni vari pakati pedu ini ndinofanirwa kupa chechi kashamu zvishoma zvino saka imi imbozvibatai kwekanguvana munoona kana muchikwanisa teererai vana vangu zvipo izvozvi zvinoshamisa hapana munhu anoziva kuti ndinokukoshesa zvakadii uye ndinokudai nerudo rwaMwari asi zvipo izvozvo zvinogona kukukuvadzai mukasazvishandisa panzvimbo chaiyo tarisai pane vanhu nhasi uno vanhu vakanaka vari muminda uko vari kunamatira varwere vachivabhadharisa mari izvozvo zvakatsveyama kana munhu ane kutenda kwekupodza uye achinamatira varwere anofanira kunge ari munhu akazvibata zvakakwana anonamatira vanhu vasina mari tinotenda mwari hama ini ndinoda kutaura kuti kwete ndichizvitaurira pachangu asi tichipa mbiri kuna mwari handina kana nguva imwe pandakambotora mari kubva muvanhu kana chimwe chakadaro zvino ndakatoramba chaiyo miriyoni nezviuru mazana mashanu zvemadhora mumupiro mumwe chete uye munozviziva pakange pari ipo pano pepa maona ndizvozvo chaizvo hazvizizve paunoita kudaro uchazorasikirwa nokutenda kwako kunze uko namwari zvino imi vanhu vanotaura nendimi uye mune zvipo zvendimi mwari vakuropafadzei munodiwa mutabhanakeri muno ndinokudai pano asi zvino zvinhu zvacho zviri muurongwa usambofa wakazviita kana muparidzi ari kuparidza kana ukazviita uri kunze kweurongwa maona haufaniri kuzviita nokuti bhaibheri rakati mweya wemuprofita uri pasi pemuprofita zvino kana munhu achiparidza ndiye wacho ane zvaari kuita ndiye ane ungano mweya mutsvene uri kuzotaura kubudikidza naye kana apedza zvino yave nguva ndimi munoona saka usabude muurongwa kana ukadaro zvino unozokanganisa uye unozogumbura mweya mutsvene unenge une mharidzo iri kuenda mberi pano nguva shoma yapfuura ndaive ndiri mumusangano kumusoro kuno pamwe panhu muwashington zviuru zvizhinji zvevanhu zvaive zvigere imomo zvino maneja wangu anova iye mujekesi chaiye webhaibheri aive amire ipapo achitaura pamusoro pekupodza kwamwari akazodzwa mweya mutsvene waitaura mumwe mudzimai akasimuka ndokutanga kutaura nendimi zvino akambomirira wekanguvana zvino achibva aenderera mberi mweya mutsvene wakatanga wakagumbutswa waitogona kuzviona muvanhu akatanga kutaura zvakare zvino mudzimai ndokusimuka akati hanzvadzi garai pasi nemuzita raishe ndokuti muri kunze kweurongwa zvino vashumiri vakamutora mudzimai ndokumuendesa uko kwakadaro vachibva vamuzivisa zvino zvazviri zvipo izvi zviri munyika zviri muchechi zvino zvipo zviri muchechi asi vana vaduku vanodyisa urombo vanotora zvipo izvi uye vasina kudzidziswa kuti vanochidzora sei kana ukatadza kuchidzora unozokuvadza zvakanyanya kupfuura chakanaka chaungaite maona zvakangofanana nemurume ari kubuda kunze achinamatira varwere mumwe munhu achibva opodzwa oti zvino unofanira kundipa chiuru chemadhora nokuda kwazvo zvino atokuvadza zvakanyanya kupfuura zvakanaka zvaaita zvaive zviri nani dai murume uyu aenda mberi obva afa hake pane kuunza kunyadziswa kwakadaro pamusoro pechikonzero chakristu zvino kana iwe kana mufudzi kana muvhangeri kana angave ani zvake achiparidza zvibatei imi pauro akataura kuti zviitwe kudaro munoona zvino ndokubva ati mose munogona kutaura mumwe nomumwe ichokwadi chakakwana zvino ndokuti dai zvaibvira ndaida kuti mose mutaure nendimi izvozvo zvakanaka asi haugone kutaura nendimi kunze kwekunge une chipo chendimi uye pasina kupokana zvachose asi kuti pane zvipo zvizhinji seizvozvo muchechi muno zvino pane zvipo zvakawanda zvacho pano muchechi yemethodist pane zvakawanda zvacho kuno uku muchechi yebhaptist dai zvaingoparidzwa kuitira kuti zvipo zvitange kushanda sei ukaisa mbeu muvhu zvino worega kuisakurira chii chichaitika kwairi munoona inogara imomo muguruva rakaoma yobva yaora haiite zvakanaka zvipo izvi zvagara zviri muchechi kwenguva dzose asi zvino mvura yatanga kudonha mvura inonaya yepentecost kuidiridzira kuti ibuditse muchero zvino ishandise munzvimbo yakafanira zvino unoti saka ndinotenda mubvunzo unotevera wanga uri ipapo munhu abvunza ati kana vave kudanira kuaritari kwete handingafungi zvino kana macherechedza uye motora vakorinde kugoiverenga vamwe venyu pano kana mune zvipo zvekutaura nendimi zvino cherechedzai mubhaibheri apo vaive shure kwenguva yeshumiro yapera maropafadzo amwari akawira pane ungano ipapo vaibva vatanga kutaura zvino vaibva vatanga kurumbidza mwari uye nguva yose rinenge riri shoko rakananga kune mumwe munhu kwete unofanirwa kutarisa izvozvo zvino maona hazvizi zvinhu zvingori zvemunyama rinenge riri shoko kune mumwe munhu kuti mumwe munhu aite chimwe chinhu kana chimwe chinhu chokusimudzira chechi chinenge chiri chimwe chinhu chokubwinyisa chechi. Apa ndipo apo vanhu vechipentecost vakaunza kushorwa pazita ravo, iro zita rokungoti Pentecost unogona kuritaura. Zvino vanhu vobva vatofuratira vachienda voti hazvina maturo, nokuti vakaona zvakawanda zvokungoenderera zvokuti vanhu vacho vaive mukuperera asi vasina kudzidziswa. Pauro akati, kana ini ndikauya kuchechi yePentecost musoro uko, ndokuti ndichaiisa muurongwa inofanirwa kunge iri muurongwa, uye zvinhu zvose zvinofanirwa kuitwa zvakarongeka sekungo raira kwakaitwa nemweya. Saka akati, zvino kana kukauya zvino mose mutanga kutaura nendini? Zvino asina kudzidza ouya, iye achati, zvino ine mese hamupenge here? Obva abuda kunze. Ndizvozvo chaizvo zvinoitwa nechechi yePentecost. Akati, zvino panzvimbo yaizvozvo kana mumwe wenyu akaprofita uye uzarura zvakavanzika zvezvimwewo, mumwe wenyu anofanirwa kunge ari muprofita nemamwe mashoko. Akati, zvino vanhu havazowira pasi here voti Mwari anemi? Zvino ndikagoramba sei chipo chokutaura nendimi? Apo ndinotofanirwawo kuramba chipo chokuprofita, ndinotofanirwawo kubva ndaramba zvimwe zvipo zvose izvi. Zvino machechi mazhinji, machechi makuru yeNazarene Pilgrim Holiness neakadaro vanofunga kuti munhu akataura nendimi idhimoni, uku kumhura kunopesana nemweya mutsvene zvekuti hakuna kuregererwa. Ndizvo zvakaitwa nemajudha, vakaita jene vanhu vane mweya mutsvene, zvino vakapomerwa ndokurasika. Nokuda kwazvo ndizvozvo Jesu haana here kuti kana ukataura shoko rimwe chete rinopesana nemweya mutsvene haumbofa wakaregererwa munyika ino kana nyika inotevera. Saka chenjererai, kana usinganzwisise gara wakadzikama. Zvino imi vanhu vane mweya mutsvene uye makadanirwa mumahofisi hadzidzisi, zvino mungafungawo here ndini pano ndakamira ndichiedza kudzidzisa? Zvino pobva pasvetuka mumwe murume parutivi rwangu obva atanga kudzidzisa. Panguva imwe cheteyo mumwewo murume amire apo otanga kuimba nziyo yejubheri. Saka inyonganyonga yakadii? Saka izvo zvazviri pamusoro pokutaura nendimi ngazviuye zviri muurongwa sekupiwa kwazvinoitwa nemweya unogona kutaura nendimi. Zvino iwe unoti, saka hama Branham, ini hapana zvandinogona kuita nezvazvo. Oh hongu, unogona. Pauro akati, unozvigona. Akati, kana pane mumwe wenyu pakati penyu anotaura nendimi uye pasina anodudzira, ngaanyarare. Hazvina basa kuti ari kuda zvakadii kutaura, nyarara ichocho chipo hama. Ini ndinonamata Mwari vazoita kuti ndive nerumutsiriro pano pane mamwe mazuva ano kuti tipinde mune zvinhu izvi nokuda kwenyu. Muri kuona apo paunoona kuti chipo, zvino chipo ichocho chinoda kushanda nguva dzose, maona. Asi unofanira kunge une uchenjeri hwemweya mutsvene pano kuti uzive kuti ndirini uye unoita sei kushandisa chipo ichocho, uye kuti unoti, zvakanaka, mbiri kuna Mwari. Bhaibheri rakati kana mweya mutsvene wauya hauzodi mumwe mudzidzisi, iye ndiye mudzidzisi pachake. Oh hama, ungave sei mudiki kudaro kuverenga magu? Sei mweya mutsvene wakaisa vadzidzisi muchechi? Zvino what, ini handisungirwe kuve nemunhu anondidzidzisa? Mweya mutsvene unondidzidzisa, unodaro kubudikidza nemudzidzisi. Wakaisa vadzidzisi muchechi? Iye akati, vese vadzidzisi here? Vese vaapostora here? Zvese zvipo zvokupodza here? Mweya mutsvene wakaisa zvinhu izvi muchechi, zvino unozvishandisa zvose, uye chimwe nechimwe chazvo chinoshanda chiri muurongwa. Zvino zvakangofanana netsoka yangu, imwe yacho inoti ndiri kuenda nenzira iyi, zvino imwe yoti ini ndiri kudzokera nenzira iyi. Zvino iwe uchaita sei? Ruoko ndokuti ini ndave kukwira kumusoro, zvino rumwe ruri kupota nenzira iyi. Zvino chichave chimiro chemhando ipi icho mutumbi uchapinda machiri, maona? Asi zvino kana pfungwa pano ikati, tsoka famba uende mberi, mese muri vaviri, ruoko enda nadzo, musoro iwe gara ukatwasanuka, maoko itai zvimwe chetezvo, zvinhu zvose zvichifamba muhumwe. Zvino kana ndikasvika ikoko handina kushandisa maoko angu. Zvino tsoka yaita basa rayo. Mufundisi, vapedza kuparidza, zvino maoko chiitai basa renyu, maona? Munoona zvandinoreva? Zvino kudai maoko anga ari kutambanuka kunze sezvizvi. Oh ko chiri kupi? Ko chiri kupi? Zvino makumbo achiparidza, munoona? Hausati wasvika ipapo, nazvino munoona? Chimbomira ruoko, ichasvika nguva yako yokuti ushandiswe. Mushure mechinguva mirira kusvika, wasvika ikoko. Munoona here zvandinoreva? Ndicho chipo, ndicho chipo chemweya chichishanda. Ndinoda Ishe, hamumudiwo here? Amen. Teererai, ndinoziva chinhu chimwe chandinogona kutaura pamusoro penyu. Zvecho kwadi, mune moyo murefu, maminitsi makumi maviri, dzadarika nguva dzegumi. Zvino shamwari, tarisai, kuno seizvi zvino, ino izvi. Ndizvo, sekuzivisisa kwangu, ndinofanirwa kupfuura, nekuchimbidzika, nemuchinjumba, chavo chikuru chakadai. Kana ini, kana usingawirirani nazvo, usagura hukama neni. Iwe, iva hama yangu, unoona. Ini ndinokuda, uye ndinotaura zvino izvi. Nokuti, zviri mumoyo mangu, ndizvo zvandinotenda. Uye ndiye nzira, yandinozvitsanangura nayo, ndiyo nzira, yandinozviunza nayo, yekubva muBhaibheri. Zvino kana iwe ukati, hama Branham, ini, handikozvitendi nenzira iyoyo. Zvinenge zvakanyatsonaka, zvachose munoona, hatimbofi takafunga, zvakasiyana. Changoenderera mberi sehama, neshamwari. Zvino, zvino kana iwe ukati, saka ndinotenda kuti, kana ndikava nhengo yechechi yeMethodist, kana cheche Baptist, ichaponeswa zvakadaro. Zvakanaka hama, izvozvo zvakanyatsonaka zvachose. Ndichiri kukudana kuti hama yangu, nokuti iwe unotenda Jesu Kristu. Maona, ndizvozvo chaizvo. Saka isu tichave hama neshamwari, zvakangodaro. Asi, ndiri kungozviisira kuchechi ino, mazuva mashoma pano, iyo dzidziso inomirirwa nechechi ino. Maona, ndizvo tinomirirwa nechechi. Zvino kana pano, pane mudhikoni asingatende mukubhabhatidzwa muzita raJesu Kristu, uye nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene, kana zvipo zvemweya zvichiratidzwa, mudhikoni iyeye, ipo pano ndimire pano, haakodzera kunge ari muchechi kusvikira azvigadzirisa. Ndizvozvo chaizvo, zvino bhodhi rinofanirwa kuona nezvazvo. Ndizvozvo, chechi ino haitungamirirwe nemadhikoni, chechi ino inotungamirirwa neBhaibheri nemweya mutsvene chete, hongu changamiri. Zvino, zvino izvozvo, isu tinotenda kuti ndiyo dzidziso yechechi ino. Isu hatina hunhengo zvachose. Hapana munhu ari nhengo pano, asi munhu wese anouya inhengo. Nokuti tinotenda kuti tose tiri nhengo dzemutumbi mumwe chete, budikidza nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Zvino isu tinokugombedzera, hama yangu inodikanwa muKristu kana hanzvadzi, kuti ubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu uye ugamuchire mweya mutsvene. Kana iwe wakazogamuchira mweya mutsvene nechekare, shure kwokunge wanga wakabhabhatidzwa muzita raBaba, Vanakomana, Mweya Mutsvene, Mwari vakuropafadze. Iwe unoti, hama Branham, zvino ndoitei pamusoro pazvo? Bvunzo wacho wapindurwa. Ini ndinogona kutaura saPauro akati, unofanira kubhabhatidzwa zvakare. Zvino tarisa pano mabasa, regai tiverenge izvi. Vagaratiya 1:9, inyorei pasi, imi muri kuzvinyora. Pauro akati, murume mumwe chete iyeye akataura izvi, akadzidzisa chinhu ichi. Munozvitenda here zvino? Ndizvozvo here? Pauro aive avaudza kuti vanofanira kubhabhatidzwazve zvakare muzita raJesu Kristu. Zvino Pauro akati, kana ngirozi inobva kudenga, paGaratiya 1:8, kana ngirozi inobva kudenga ikakudzidzisai chimwe chinhu chakasiyana neichi, ngave kwamuri akatukwa, kana ari muachibhishopi, kana ari papa, kana ari mushumiri, kana ari muprofita, kana ari mufundisi, kana iri ngirozi inobva kudenga, kana kuti angave ari ani, akati, kana vakadzidzisa chimwe chinhu kunze kweichi, ngave kwamuri akatukwa. Ndizvozvo here? Zvino akazvidzokorora zvakare achiti, sezvandakataura, zvino ndinoti zvakare, kana vakadzidzisa zvimwe zvinhu zvisiri izvi, ngave akatukwa. Ndizvozvo here? Saka Ishe ngavakuropafadzei. Ini ndazviverenga kubva mushoko. Zvino iwe chiita sarudzo yako. Zvino vangani vanofarira rumbo rwakare rwuya rwakanaka, kutenda kwangu unotarisa kwauri, iwe gwayana reKarivhari, muponesi wekudenga. Zvino ndinzwei pandiri kunamata, isai kupomerwa kwangu kwose, uye ndiitei kubvira nhasi ndive wenyu zvachose. Zvino ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu, imi muri muchechi muno, semunhu ari kufa achiparidzira munhu ari kufa, ndichicherechedza kuti iyi inogona kunge iri iyo mharidzo yokupedzisira yandatoparidza, uye ndinoedza kuparidza mharidzo yose yandinoita sokunge ndiyo yangu yokupedzisira. Semunhu ari kufa kune munhu ari kufa. Zvino ndinokubvunzai hama dzangu, nevamwe vangu vagari vemunharaunda ino nenyika ino, uri kunyatsonzwa here kuti ungade kufamba pedyo naMwari shure kweshumiro dzino? Mwari vakuropafadzei. Ini semu hama yenyu ndichitaura kwamuri, munamato wangu wakaperera kwamuri ndewokuti mugamuchire kufamba pedyo uku naMwari. Zvino dai pazuva rekutongwa, apo manheru ese aya andanga ndichiparidza, uchave nese sezitepi guru rakarekodwa richaridzwa pazuva iroro, uye inzwi rangu richabuda. Zvino ndichamira ipapo ndigopa humboo, nokuti mashoko angu achandiropafadza, kana kuti achandipomera pazuva iroro. Zvino ndiwo anga ari mashoko angu kwemakore makumi maviri neanoraudzira akapfuura, semukomana mudiki angaite makore makumi maviri kuberekwa ndichiparidza evangeri zvino ndave nemakore makumi mana nemashanu zvino uye ini handisati ndamboishandura nepaduku pose nokuti handaikwanisa kuishandura chero bedzi bhaibheri richiramba riri zvariri zvino ndakaidzikisa midzi mumabhishopi uye nezvimwe zvese uye handisati ndamboona mumwe nazvino anogona kutaura achipesana nayo maererano neshoko iyo vanoti saka zvino ini uprizita uyu haano mazuva mashoma apfuura akati mufundisi Branham isu hatitore bhaibheri chechi ndiyo yacho kwatiri isu saka haugone kutaura nemunhu iyeye asi kana uri kuzozviisa panheyo yebhaibheri zvinenge zvasiyana maona ini ndinonamata kuti mwari vazo mumwe nemumwe weshamwari dzangu dzechikatorike ari pano uye mumwe nemumwe weshamwari dzangu dzechiprotestanti uye kunyangwe ivo havachisiri kana chero ndinoda mumwe nomumwe wenyu uye mwari vanoziva kuti ichokwadi here kana kwete tarisai mumutsara wemunamato kana mapofu nevakaremara ivo hauti katorike pano pagere murume pano chaipo papurati ipo pano mukatorike ari kufa nekenza adyiwa akauya kumba kwangu zvino mweya mutsvene ndokuuya pamusoro pake ndokumupodza kenza iyoyo haana kumbomubvunza kuti aive mukatorike here kana kwete handina shoko randakamuudza iye akangouya ndokubhabhatidzwa muzita rajesu kristu achibva agamuchira mweya mutsvene apo pagere murume wacho apo chaipo muzvidabhizimu muluvhiro hongu maona haubvunze kuti uri mukatorike here kana kwete zviri pakuti mwoyo wako une nzara here yamwari vakakomborerwa avo vane nzara nenyota yekururama nokuti vachazadzwa ndizvozvo here amen ishe vakuropafadzei vangani vanoziva rumbo urwu rwakare rwakanaka ngachiropafadzwe icho chisungiso chinosunganidza vangani vanhu muno vakapfuura makore makumi mana okuzvarwa simudzai maoko enyu pamwe chete neni zvino moti ndinorangarira rwiyo rwakare kubva pane makore makumi mana ngachiropafadzwe icho chisungiso chinosunganidza ngachiropafadzwe icho chisungiso chinosunganidza mwoyo yedu nerudo rwechikristu kuwadzana kwepfungwa dzine hukama zvakafanana nezviri kudenga hamudi here nziyo dzekare idzi teererai ndinoda kutaura izvi dai tikave nenziyo dzakawanda dzakare pane kunge tiine zvakawanda izvi zvekungoenderera zvatinazvo ndinofunga kuti chechi inozenge iri zviri nani ini ndinoda nziyo dziya dzakanaka dzakare dzakanyorwa nemweya mutsvene ivo vekare aisimborangarira mumwe murume mutana kwechitema aisimbogara seri kwemba zasi uko kumakomo ekukentucky aiti kana aneta aigara pachitanda chakare kare orova pachitanda ichi nemaoko ake ndinomurangarira zvakanaka kwazvo aiva nekadenderedzwa kebvudzi jena kaitenderedza musoro wake iye aizoimba rwiyo rwuya rwekare rwiyo rwekare ini ndichasimuka ndoenda kuna jesu iye achandimbundira mumaoko ake mumaoko emuponesi wangu akakosha mune zviuru gumi zvezvinoshamisa rwakange rwusina kutsetseka pakuimbwa kwaro vangani vakambonzwa nziyo yekare iyi ini zvangu zvakanaka teererai.